Anditi, mangwanani akanaka shamwari. Mangwanani akanaka, uye nenguwa yakanaka yekuva pano. Ndiri kufara kuva mupenyu mangwanani ano, uye kuva pano, niungano zvakare. Pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitika munguva pfupi yakadai, uye hatizive kuti inguva ipi iyo yatichadaidzwa kuti tipindure kumusoro uko padare guru, uye tinoda kuve takagadzirira chero panguva ipi zvayo kuitira kuti tive nerugare. Uye ndinotenda zvikuru sekutaura kwandaita hongu ndaive pano svondo manheru, uye ndakanga ndichitaura kuvanhu ndakaparidza svondo manheru, uye ndinoda kutenda hama Robertson nemi mose makafona pamusoro pekunakidzwa nemharidzo iya yesvondo manheru. Tine zvinhu zvese. Uye saka ini imwe nguva ndakanga ndisingafunge kuti ndakanga ndiri kuzotaura. Ndakangouya ndikatarisa kune hama Neville, huro yavo yavo chiita sokunge nyuchi yebumblebee nechezasi uko. Ndakafunga, hama inonzwisa urombo. Kana ivo chokwadi, vakadana kwandiri manheru ano ndiri kuzobatsira kana kuita zvese zvandinogona, nekuti ndinoziva kuti zvazviri kana wakaneta uye wakashoshoma, uye ivo vakange vaparidza zvakaoma mangwanani iwayo. Uye saka ndakaparidza ndakavamiririra svondo manheru. Uye saka tiri ndinokutendai zvakanyanya. Zvino pane zvikumbiro zvakawanda ivo vanodaro zvemunamato. Uye saka ngatingozvirangarirai kutanga zvikumbiro zvese izvi. Ngatikotamisei misoro yedu zvino. Baba vedu vekudenga, zvakanyorwa kunzi tinofanira kupinda muungano dzenyu tiine kuvonga pamwoyo yedu, toita kuti zvikumbiro zvedu zvizivikanwe muungano dzevatsvene. Uye tine zvakawanda zvazvo mangwanani ano, zvakawanda kwazvo zvekuti hatizive kuti tingazvitaure kwamuri sei kuti muzvione, asi imi munozviziva. Pane zvakawanda zvisina kutaurwa nezvazvo, imi munozviziva zvekare. Saka tinonamata nemwoyo yedu yese sezvatakaita usiku hwesvondo yapfuura kuitira wehanzvadzi Shepherd, mwana wehama Shepherd. Ipapo apo mune ndokudzoka mweya mutsvene wakati iye haana poriyo, achaita zvakanaka. Kugutsikana kwakadii kwatinova nako apo patinonzwa kubva kwamuri. Zvino tiri kukumbira mangwanani ano kuti muchapa zvikumbiro izvi kuitira urwere, kuitira musha wakafirwa, kuitira vadikanwa nezvimwe zvose izvo zvataurwa. Baba, tinonamata kuti murangarire chimwe nechimwe, uye ndinopa munamato wangu nemunamato wevanhu ava pamberi penyu, yakaunganidzwa pamwe chete uye yotumirwa kwamuri nemuzita raJesu Kristu. Tinzwei Baba, tinonamata. Ameni. Ndinoda kutenda mumwe nemumwe wenyu mese nekuda kweminamato yenyu kwandiri. Ini ndichiri, munoziva, ndakava nekuputika kudiki zasi kunzvimbo yekupfuurira zasi uko, uye Satani akaedza kundiuraya, uye hongu iye haigona kuzviita. Kwete, Mwari vakanga vasati vapedza neni ipapo, saka iye haangogoni kuzviita kusvikira zvose zvapera. Kana Mwari vachinge vapedza, ipapo ndinenge ndagadzirira. Asi ini shamwari yangu yakanaka, hama Wood, zasi ikoko dzinongova tsitsi dzaMwari, kana kuti vaizongowana kubva apa zvichidzika, uye kwete kubva apa zvichikwira. Vaiva kuputika kwematani angaite mashanu kana kuti matanhatu kuri pedyo zvakadai nekumeso kwangu zvakaita saizvozvo. Hakuna kumbondikuvadza kana napadiki, maona kwakangomara kumeso kwangu zvishoma. Saka izvozvo zvakanaka, zvose zvakabva zvino. Kangova kavanga kamwe chete kadiki kasara ipapo. Saka ndinoda kutenda hama nehanzvadzi Dao vari nechekuno, hama Brown nevamwe avo vakanzwisisa yekutaurirana parunhare kuti ivo vakaungana pamwe chete boka revanhu vakandinamatira, uye izvozvo zvinongova chimwe chinhu zvinoita chimwe chinhu kwauri. Munoziva, iwe unonamatira vanhu nezvinhu zvose, uye zvadaro kana ukazoziva kuti mumwe munhu ari kukunamatira apo paunenge uchiuda, izvozvo zvinoreva zvakawanda kwazvo. Uye ndinoziva vazhinji venyu hamuna kufona kana chimwe chinhu, asi makaita zvimwe chete, uye zvinoreva zvakawanda kwazvo kwatiri. Uye ndicho chikonzero icho ini hazvina kundikuvadza. Mwari vakandiita kuti ndiite zvakanaka, uye saka ndinotenda zvikuru. Zvino ndine zviziviso tisati takumikidza tumachinda tuduku utu. Zvino manheru ano kune shumiro patabhanakeri, uye imi mose munouya pano patabhanakeri, uyai chaizvo kushumiro pano. Uye saka tiri, ini ndiri kuzotaura panzvimbo yehama Radel manheru ano kumusoro kuno pamugwagwa mukuru imwe yehama dzedu dzinotishanyira. Uye zvadaro pandinongodzoka kana ndine humwe usiku, ndinoda kuenda kune hama Juni Jackson, ipapo hama iyoyo yekuSellersburg tine chikwereti navo cheusiku humwe kumusoro ikoko, uye saka tinoda kuenda kumusoro ikoko kunovaona, uye hama iri nechibuko kuUtica tichipinda muusiku uhu tizvatinogona kuita. Vhiki rino ndinoenda kuGreen Bay, Wisconsin, sekuziva kwenyu kuconvention yeDune yevefull gospel businessman. Svondo inotevera ndiri kuchikoro chesekondari, icho chiri kumusoro uko, icho chandakanga ndiri kwachiri nguva yakapfuura ikoko. Ndakanganwa zita reauditorium yechikoro chesekondari iyoyo. Rinonzi chii? Martha, Stephen Martha. Hongu, zvakanaka. Auditorium yechikoro chesekondari. Uye zvadaro, muvhuro, ndiri muconvention. Neche uko, kwandakava nehurukuro nebato riya revashumiri muChicago nguva yekugumisira ikoko. Tiri munzvimbo iyoyo kuitira musangano wekuonekana nehama Joseph Boze, avo vari kuenda kuTanganyika. Tanganyika, ndinotenda ivo vanoidana kudaro, uye Kenya neDurban, uye nekupfuura neimomo ndichiita gadziriro dzemisangano yangu yemumatsutso iri kuuya, uye muAfrica, uye nemusouth Africa. Uye zvadaro, tinokukumbirai kuti mutirangarire mumunamato mumisangano iyoyi. Zvadaro, tobva tadzoka, uye handizive apo handine nguva yekuiwana rimwe zuva kutabhanakeri, kana kuti kwete, tisati taenda ipapo kumusoro kuNorth Carolina, uye zvadaro kubva ipapo toenda kuSouth Carolina, uye zvadaro nzira yese kuenda kuCow Palace, Los Angeles, kuSouthgate. Uye ikoko ndiko kwandine tariro yekuti ndiende kunoona vaWeatherby, vanhu vaavo vakagadzira pfuti iyo mbumburu yakaputikira mukati. Ivo havana kuva nenzvimbo inogarwa nekasha yenyere yakadzorwa kumashure zvakanyanya, uye vorega kasha yenyere ichidzokera kumashure pane kuenda kumberi. Iyo yaiva pfuti yekare yandakangotumira kwavari. Ivo vakaita kuti iborwe. Zvadaro, zvino ndokugadzirwa kuva imwe mhando yepfuti. Ndakaisa mbumburu mairi ndokusimudza kuti ndipfuure, uye iyo saka yakaputitsa pfuti mayadhi makumi mashanu akandipoteredza. Saizvozvo ikanyunguduka muruoko rwangu, upongoro hwakabuda ndokuenda kumuganhu wemayadhi makumi mashanu. Chekukokesa pfuti ndokuenda kumashure chaiko seri kwekeji renondo, mayadhi makumi matatu makumi mana kumashure kwangu, uye zvimedu zvimedu zvesimbi zvakabhururuka ndokubvisa makwati emiti nezvimwe zvose. Saka izvozvo zvaive pedyo kudai neziso rangu, zvingangoita inji imwe chete apo payakaputika. Saizvozvo, uye dai yainge yaputika, uye pfuti iyoyo inokwanisa kubata zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe zvesimba rinomanikidza pachayo isina kuputika. Saka unokwanisa kufungidzira here kuti kwaive kuwanda sei kwaive pairi kuti iite izvozvo? Uye rangarirai, kana ichiputitsa izvozvo ingadai yakaputitsa musoro wangu nemapendekete zvakare, muri kuona. Asi paiva naIshe vakamira ipapo avo vasina kutombotendera kuti indikuvadze. Zvakangondimara kumeso, uye zvimedu zvishoma zvakapinda pasi pemboni yeziso rangu ndokugadzira denderedzwa zvichitenderera mboni yeziso. Saka akana kubata mboni yeziso, apo pakapinda zvimedu zvesimbi. Chimwe chezvimedu zvakakura chakanamatira mudehenya ndokuenda chitenderedza ziso, achina kupinda muziso zvakadaro. Oh, ini zvangu, pasina nguva refu yapfuura ndinorangarira ndakakuudzai kuti akasangana neni mukamuri ndokuti usatya, nekuti hupo husingambokundike waJesu Kristu hunewe nokusingaperi. Maona, maona. Saka izvozvo ndizvo zvinozviratidza kuti ndizvo zvaari. Chiremba akatarisa ziso rangu muLouisville akati ivo vakanyora vachidzorera kuna chiremba Sam Adair Zaskuno, shamwari yedu, uye ndokuti chinhu choga chandinokwanisa kutaura kuti Ishe vakanga vakagara ipapo mangwanani iwayo nemuranda wavo kuti vamudzivirire kana kuti angadai asina kana musoro nemapendekete zvakasara. Saka ivo vakaita zvakanaka kwazvo kwandiri, uye ndinozvitenda izvozvo. Zvinotiwedzerei kundiswedidza pedyo, zvinogara zvichiita kamutsauko. Uye zvadaro, mazuva maviri mushure maizvozvo, mazuva matatu mushure mekunge ndanga ndichaenda kumusangano wangu uko kwandakanga ndaronga kuCanada, mumwe murume asingazive chimwe chinhu pamusoro peizvi akandifonera kuti ndidzoke, uye tikatozoita kuti musangano uitwe pamberi. Maona, ndingadai ndanga ndiri pamugwagwa kunze uko chinhu ichi chisina kuitika. Saizvozvo, maona. Uye saka zvadaro, ndokufona zvekare, uye ndinofanira kutora musangano, musangano wekuCanada, uye muchange muri muna Chikunguru mavhiki ekupedzisira muna Chikunguru. Zvadaro, ndiri kuenda kuDawson Creek ndozoenda Anchorage, Alaska, Ishe vachida. Zvino hapana kana mumwe wemisangano iyi wandine kutungamirirwa kupi zvako kuenda kwauri kana mumwe chete. Asi handikwanisi kufunga zvekugara kuno zhizha rose ndakagara kuno, uye vanhu vachifa kwese kwese ndinofanira kudyara mbeu ungave chero kupi, zvisine kuti chii, kana dzikasamera, kana shiri dzedenga dzikadzinonga, chero chingave chii, ndinoda kudyara mbeu, nekuti ivo vakandipa dzimwe dzekudyara. Saka ndiri kuzodyara mbeu zvakadaro. Zvino tinongova pano iyo ini vanhu vazhinji izvo zvavanoti kubhabhatidza vana vachechi mukutenda kwechikristu zvakanaka izvozvo, zvakanaka kana muchiita izvozvo. Izvozvo zviri kwamuri. Handiti ivo havava bhabhatidze chaizvo, vanongosasa mvura pavari. Asi kwandiri ndinofarira kugara nezvakangotaurwa nebhaibheri kuti tiite. Nokudaro zvakangotaurwa neshoko ndizvo zvandinoda kuita, chero zvinongove zvipi zvarakataura. Uye zvino ini handiwani chero nzvimbo ipi zvayo mubhaibheri. Mutestamende yekare vaiunza vana kuzodzingiswa panyama, vana vadiki vechirume uye amai vaipa mupiro wekucheneswa njiva mbiri kana gwayana. Asi mutestamende itsva nzvimbo imwe chete yandinokwanisa kuwana yekurangarirwa kweshumiro huru iyi kwaiva kukumikidza. Vakaunza vadiki kuna Jesu uye iye akavatakura mumaoko ake ndokuvaropafadza. Ndizvo zvakaitwa nevabereki vezuva rake, uye upenyu hwake hwaive muenzaniso wezvatinofanira kuita. Maona zvinhu izvi akazviita kuitira muenzaniso. Zvino isu tinongotora vadiki uye vanouya navo kwatiri, uye isu tinongovasimudzira kuna Mwari tokumbira maropafadzo aMwari pamusoro pavo, uye tonamata munamato wekukumikidza kubva kuna amai nababa kuna Mwari apo pavanounza mwana wavo, uye kana kuvakumikidza nemuzita raJesu Kristu kusvikira vakura zvakakwana kuti vabhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu. Uye zvino iye akati chero chipi chatinoita mushoko kana mukuita, zviite zvose nemuzita raJesu Kristu. Saka ndizvo chatinoshuvira kuita. Uye zvino apo hanzvadzi icharidza zvinyoronyoro rwiyo rudiki urwu, hanzvadzi vatinarwo pano, vaunzei mukati, uye vana amai nevana baba vane vacheche vadiki ava avo vasati vambokumikidzwa kuna Ishe, kana mukavaunza zvino apo ungano tichiimba zvinyoronyoro kwavari zvino rwiyo hongu. Vaunzei mukati, vaunzei mukati, unzai vadiki kuna Jesu. Ndinoda vadiki ava. Pane chimwe chinhu pamusoro pavo icho chinotapira kwazvo.
Amen.
God give us grace himself to raise him, the admonition of John. Bless you, John. Now, this is my, he's quite young. Or is it she? He? Another preacher coming on. Oh, what's the name? Micah. I'm speaking on him this morning. Micah. Edward. That's a fine name. Now, my wife could do this a lot better when it comes to holding him. Well, I'm always afraid I'll break him under the little. What a sweet little thing. Them little eyes just looking around. He's so little. How old is he? 1 month old. Let's bow our heads. Heavenly Father, this young couple again walks up here and offer to you the results of her union of life you have given them to raise in the admonition of God. Bless this little Micah. God, I pray that you'll make him a man like Micah in the Bible.
Yes,
grant it, Father. Give to him the blessings of God. Bless his father and mother. And make him an inspiration here on earth, a great stepping stone for the cause of Christ. And now, hear us, Father. I present to you from the arms of the father and mother to the arms of God, little Micah Edwards, in Jesus Christ's name. Amen. May the Lord bless you. Bless you, his father and mother, the ladies in the admonition of God. I'll be with you.
Oh, ndinongovada ivo vadiki vangori vose zvavo zvekuti mumwe nemumwe mucheche akanaka kupfuura vamwe vese munyika hazvina kana basa pandakaunza Joseph mudiki kumba iye aiva zvechokwadi kamuchinda kadiki kakashata kupfuura vamwe vose kandati ndamboona asi amai vake neni takafunga kuti aive achiyemurika asi ndizvo zvazviri munoziva ndizvi tinongofunga kudaro handisi kuziva mangwanani ano dzimwe dzenhengo dzedu pano paive nezvino ziso iri rine mushonga ebeladona mariri unodzimaidza zvakanyanya asi hanzvadzi nashi ndabvunza pamusoro pehamanashi handizive kana vanga vaita zvakanaka varipo here oh zvakanaka hongu vari pano ishe ngavarumbidzwe hamanashi izvozvo zvakanaka zvino hanzvadzi Edwards vari pano here kana kuti hanzvadzi Shepherd avo vakanga vaine musikana mudiki anorwara ava kunzwa zvakanaka zvino here zvakanaka ndakawana nhau dzacho uye chinhu chacho chaiva maminitsi angangoita mashanu ndisati ndava nevanhu vekunze kweguta vekuzoita hurukuro ndakamhanyira mukamuri ndikanamata uye ivo vakati mwana ari kubatwa neporio maoko nemakumbo zvakanga zviri kuomarara uye ndakamhanyira mukati kunonamata uye ndikati ndichauya kana chechi ichinge yapera ndakaudza Lois kuti afone zvekare uye kuti audze mudzimai wacho kuti ndaizonge ndiri ikoko shure kwekunge chechi yapera kana achinge achindida andifonere zvino apo pandakapinda kuti ndinamati mweya wakati hapana porio achaita zvakanaka ndakauya kuno zvakanaka tese takava nemunamato pano pachechi izvozvo zvakabva zvangozvigadzirisa.
Yes, ma'am.
Hongu amai.
Praise the Lord.
Ishe ngavarumbidzwe. Munamato, unoshandura zvinhu. Mati, hasi pano, mangwana nanhu. Ndizvo, mukwasha, hongu. Sondo yapfuura, nguva yekupedzisira. Pandakaparidza pano, Sondo, pava nevhiki, aiva nemumwe muchinda wechidiki, akagara pano. Ndakaramba chimutarisa ndakafunga kuti ndinofanira kuziva muchinda uyu uye ndokuzoziva kuti aive mwanakomana wewandakadzidza naye kuchikoro wekare Jim Poole naye takakura pamwe chete kubva tichiri vakomana vadiki tichikura iye ndiye uyo wandakaita tsaona yepfuti naye nguva iya uye zvadaro gare gare akave neimwe pachake uye ari shamwari yangu ndinovimba kuti ndinogona kutungamirira mukomana iyeye kuna Kristu ndakaedza baba vake zvakaomarara kwazvo ndinotenda ndichadaro nazvino ndichamuunza mukati ndinotarira kuti ndinogona kutungamira muchinda mudiki iyeye iye aiva ne ndakatarisa-tarisa kwaari aitaridzika sekunge aiva newakanaka uyo wandinodaidza zvino musaite chitaurwa ichi kune munhu upi zvake asi mutsindo wemweya wake manzwiro akanaka ndinotenda hazvimbozotora zvakawanda kwazvo kutungamirira mukomana iyeye kuna Kristu saka ngatimunamatirei ndizvozvo chaizvo uye hama uona mumwe munhu anga achirwara kana kuti zvimwewo izvo zvandiri kuedza kufunga nezvazvo zvisinei tinonamatira vese uye apo dzimwe nguva paunotumira chikumbiro rangarira ipapo pandinochigamuchira mudzimai wangu ari muchivakwa pane imwe nzvimbo ndinofunga saka iye anoziva ipapo pandinongowana chikumbiro ndinobva ndangorurama kukamuri yangu yepakavanda topinda pakunamata togara imomo kusvikira ndava kunzwa chimwe chinhu handingozviregera rimwe zuva apo Sam chiremba Sam vakabvisa zvinhu zviya kubva muziso rangu ivo vakanga vachiedza uye zvakavarwadza zvakanyanya ivo vakatozoisa tauro kumeso kwangu vakati handingaone ropa hari shamwari yangu yepedyo ndokuti uye ini ndakageza mariri unoziva ivo vakati ini handingokwanise kuita izvozvo uye ndoshanda pariri maona uye saka ivo vakadzura ichocho zvino zuva raitevera ivo vaiva muchipatara saka ndakavanamatira uye vakabuda vaita zvakanaka uye zvadaro zuva rechipiri mudzimai wavo vakanga vasingamboziva kuti chii chakakanganisika naye vakafunga kuti ava kubatira poriyo maona ndokuti uye ndokuti zvino ndakamunamatira uye zvino ave kumba apora saka takapinda mukamuri chiremba takapinda muhofisi uye ivo takadhonza musuo pamwe chete ndokuti zvino hama Bill ndiri kuzokukumbirai chimwe chinhu ndokuti mungandinamatirawo here ini naBeti ini ndikati regai tinamati saka ivo ndivo vacho ishe vakaratidza chiratidzo chepacho pavaizovakira kiriniki imi unorangarira nyaya yacho kana uri wapokana nezvazvo endako uye unovabvunza imwe nguva hongu vakangoti regai chero munhu upi zvake auye muno ndokuti ndakazviudza kune vanhu zviuru gumi hongu hama hongu changamire maona zita rake chairo ndiIsaac asi vanomudana kuti Bill mweya mutsvene haukanganise iwo haukundike zvino uyu mumwe munhu anga achitaura akati ndine makumi mashanu nematatu uye anenge makore makumi matatu nerimwe andanga ndiri seruke purupiti uye ndakauona mumakumi ezviuru ezvinhu nezuro ndaive zasi chaiko nechekumaodzanyemba kwekentucky pamuganhu wetennessee chaipo uye ndakanga ndakagara muigwa nehama Dalton avo ishe vakapa vana vavo vose kwavari munorangarira mangwanani pano apo pavakatanga kuenda uye ivo ndokuti hama Branham akati ndinofungidzira zvinenge zvakaoma kwamuri kuti mufungidzire huwandu ndikati hama Dalton makumi ezviuru zvakapetwa makumi ezviuru ezvinhu zvakaita saizvozvo vakati sei musingaedze kunyora bhuku ini ndikati razvo ndikati ini zvangu hama Dalton zvaizoyambuka igwa rino pano riri encyclopedia achingova mabhuku akawanda ezvandakaona ishe vachiita uye hapana kana nguva imwe hayo yavakambokundikana munoona kana nguva imwe chete asi zvakakwana nguva imwe neimwe ndinoona ndinotenda zvino kana ndisiri kukanganisa musikana wehama Shepherd akapfeka dhirezi rinenge rine ruvara runotaridza serweorenji ndinofunga izvozvo ndakamira paari mamwe mangwanani iye akanga achifamba achidzika uye ndakafunga kuti ndikatakure musikana asiriye saka ndakaenda saka ndakanga ndiriini uyo akamira hanzvadzi ini ndakafunga kuti aiva musikana wehama Shepherd uye ndaizomutakura nekuti ndakafunga kuti zvimwe mota yavo inogona kunge yafa kana kuti chimwe chinhu takanga tichienda kunotora bheki uye ini ndakafunga kuti anogona kuva musikana asiriye asi zvino ndavaona vakagara navo apo saka ndinotenda aive musikana wacho chaiye saka ndakanga ndiri ini uyo akamira ipapo uye zvadaro ndokuzoenda saka munhu wese anoda ishe Jesu here zvinofadza kwazvo izvozvo zvakangonaka uye zvakanakisisa amen zvakanaka hama Willard tinongofara kuva nemi muno uye munotaridzika zvakanaka kwazvo zvakare zvakanakisisa zvandinokwanisa kukuonai isu tose tiri vaviri takaita sehambega pari pachiso ndinotaridzika sendakarohwa neruoko rwakazara yaro uye ndakaona hama Willard usiku huya apo pavakanga vakarara uye chaizvoizvo ivo vaitaridzika zvinotyisa asi muri kutaridzika zvakanaka zvakanyanya mangwanani ano uye tinopa kutenda nekurumbidza kuna Mwari nekuda kwazvo hama ameni hongu munoziva dhiabhori haagoni kutiuraya kusvikira Mwari vati chiuya zvadaro tinoda kuenda hatidi here hama Willard ndizvozvo chaizvo kusvikira panguva iyoyo iye ari kungoedza pasina ndizvo zvoga Ishe Jesu ndivo mubatsiri wedu neutiziro hwedu zvino pano pandinotaura pano apo pandinongova nemaawa matanhatu ekuparidza mangwanani ano maona kunge zvino hatina kumbozivisa hatina kutumira matikiti nezvinhu nekuti ini ndakatozivisa kuti handaizenge ndiri pano asi kungodzika kuno kuzobatsira hama Nevo uye kuti ndikuonei mose zvekare uye tova nenguva iki yekuyanana uye svondo yapfuura manheru hama Roy Robertson handizivi kuti vari muno here kana kuti kwete handisi kukwanisa ndakakwana kuti ndione kuti vari pano here ivo vakandifonera vakanga vachindiudza nezvemaridzo uye mumwe munhu akafona akati ndainge ndichiedza kufunga pamakataura nezvekuti mwari vakatipa zvinhu zvese maona ivo vakadaro ivo vakatipa upenyu edza kuhutenga ivo vakatipa rudo edza kurwutenga ivo vakatipa mufaro edza kuutenga ivo vakatipa rugare edza kurwutenga hapana nzira yekuzvitenga haugone kuzvitenga zvadaro ndikati akatipa rufu mumwe munhu akandifonera akati uparidzi ndaedza kufunga kuti manga muchienda kupi naizvozvo akati ndafunga hano hama Branham vazosungirira panguva iyoyo kwete apo bhaibheri parinotaura kudaro maona bhaibheri rakati ivo vakatipa rufu zvino chii chatingaite nerufu munoziva pauro ava kusvika parufu iye akati rufu rumborera rwako rwuripi rufu harwutitonge isu tisu tinorwutonga ndizvozvo zvinhu zvose zvakapiwa kwatiri uye zvadaro ndakapa muenzaniso wezvakaita Israeri pakufora vachienda kunyika yevimbiso vakanga vasati vamboona nyika iyoyo havana chavaiziva nezvayo vaingova nevimbiso yamwari kwaive nenyika uye yakanga izere nemukaka neuchi uye yakanaka uye yaiva nzvimbo huru uye yaive vakanga vasina kumboiona hapana akanga ati ambovako aiziva chero chipi nezvayo asi vaive nevimbiso yayo uye nekutenda vakafamba vachipinda mugwenga uye pavakasvika chaipo pamutsara pepamuganhu vaive nemurwi ipapo ainzi Joshua zvinoreva kuti Jehovha muponesi saka iye akayambukira mhiri kwejorodhani achipinda munyika yechipikirwa akadzoka neumbowo nekuti nyika yacho yaiveko ndinofarira izvozvo uye yaive nyika yakanaka varume vaviri vakatakura chitsama chimwe chemazambiringa yaiva nyika yakanaka saka iye akadzoka neumbowo nekuti nyika yavakanga vari kuzotora yaiveko zvino kuchechi tiri kuenda kunyika kusingafiwe nyika uko kusina rufu nyika uko kunomutswa vakafa uye takava nemuponesi mukuru mumusasa wedu Jesu zvinoreva kuti Jehovha muponesi mudikani uye iye akayambuka Jorodhani rerufu kupinda mune imwe nyika uye ndokudzoka akaunza umboo hwekuti tinorarama mushure mekufa amen saka rufu rwuri kupi uye zvadaro iye akatipa zvinhu zvese zvino isu tine rubatso rwenhaka yedu zvekuti zvino nyatsoteererai uye handisi kuparidza nezvenyaya iyoyo asi iri kungoita zvakanaka kwandiri iye zvino maona kuti tine rubatso rwayo nekuti rimwe zuva takafamba muchivi uye mushure mekubhabhatidzwa muzita rake uye tikamutswa pamwe naye murumuko takaburitswa kubva muchivi hatichadi zvachose kudzokera kumashure zvekare maona takamutswa kubva muchivi neumbowo hwatinawo notova neimwe nzira murumuko chairwo kubva kurufu rwese maona kana takakwanisa kumuka kubva kuchivi nekutenda maari uye apo pane chivi ndiani angade kudzokera kumabhini emarara echivi zvakare maona takabva kurufu kuenda kuupenyu maona uye ndirwo rubatso amen ndirwo rubatso rwerumuko rwakazara rufu rwese panyama nepamweya takakunda rufu rwepamweya nekuti takabva kurufu kuenda kuupenyu uye saEriya paakadzika achienda kuJorodhani rimwe zuva uye akarwurova aina Erisha uye irwo ndokuzaruka uye iye ndokuyambuka iye akadzoka aine mugove wakapetwa kaviri uye apo patinorova Jorodhani naKristu tinenge tine mugove mumwe chete asi apo patinodzoka tiri kuuya nemigove miviri tine upenyu husingaperi rumuko kubva kuchivi zvino kukururama nemweya mutsvene uye zvadaro pakudzoka naKristu tinodzoka nezvose zviri rumuko rwepanyama uye isu tinotova nerumuko rwepamweya tine mugove wakapetwa kaviri waro nguva dzose mufananidzo waKristu nechechi Erisha naEriya handidi kutanga pane izvozvo ini zvangu hatimbofi takasvika pamharidzo iyi yemaawa matanhatu pano hongu ini zvangu nyama ichiri pabvupa hama nevo ichiri kuinen'ena hamusi kufara here maona hatina hapasisina kunetseka zvachose rufu hachisi chinhu tinarwo nderwedu harukwanise kunditonga ndini ndinorutonga sei kuburikidza naiye akandiita mukundi nekuti ini ndakatokunda rufu nechekare ndakazviita sei nekutenda kwaari maona rufu rwuri muchivi kusatenda handisi munhu asingatendi ndiri mutendi ndakamuka kubva kuchinhu ichocho ndakamuka ndirwo rubatso rwurumuko rwangu rwose rwakakwana rwepanyama nerwepamweya zvinhu zvose hongu changamiri mazviona here saka tine rufu rwuri pasi pekutonga kwedu kuburikidza najesu kristu uyo akakunda rufu gehena guva urwere kusuwa zvimwe zvinhu zvese akakunda pamusoro pezvose uye zvino takamuka pamwe naye takagara munzvimbo dzemuchadenga kutaura pamweya muna kristu jesu nezvinhu zvose pasi petsoka dzedu kunyange rumuko rwepanyama rwuri pasi petsoka dzedu nekuti tiri muna kristu muri kuzvinzwisisa here kana muchidaro simudzai maoko enyu amen zvakanaka chero bedzi muchizvinzwisisa zvakanaka maona musatendera zvino ingorambai makazvichengeta mundangariro dzenyu maona takabva kurufu toenda kuupenyu panyama pamweya nzira dzose uye zvinhu zvese nezvinhu zvose ndezvedu zvino hongu nyika kunze kuno iri kuti tinopenga zvino zvakadaro nyika yese ndeyedu ko uchaigara nhaka sei apo sekutaura kwandakaita Abrahama munoona aive munyika yechipikirwa Mwari vakaipa kwaari Roti akatorwa nevamwe vapanduki vanoita zviri kunze kwemutemo akaendwa naye uyu aiva mwana wemunin'ina wake zvakanaka zvinhu zvose zvaive munyika iyoyo zvaive zvaAbrahama saka iye akanga asiri murwi haana kumbobvira arwa akanga asina chero varwi vaaiva navo aiva nevaranda asi paakaona kuti chimwe chinhu dhiabhori akanga auya akamubira chimwe chinhu chakanga chiri vimbiso kwaari akapa zvombo kuvaranda vake uye akatorawo chombo pachake iye akanga asingazive kuti aizonokunda sei boka rese iri remadzimambo aingova nevaranda vanoverengeka asi mwari vakamuudza kuti aizviita sei iye akazvipatsanura akauraya madzimambo uye akadzoka ari mukundi sei akaisa kutenda kwake pavimbiso yamwari yekuti zvese zvaiva munyika iyoyo zvaive zvake uye Roti aive chikamu chazvo ndizvozvo aiva chikamu chenyika yacho ini zvangu uye ipapo akasangana naMerikizedheki mushure mekunge hondo yapera ungakwanisa here kungoona Abrahama achiuya achikwira nenzira iye akanga asingazive kuti aive murwi asi akazoziva ipapo kuti ndizvo zvaaiva hongu changamiri zvino akasangana neuyo akapa vimbiso Merikizedheki zvino ngativerengei kubva mubhuku raAmosi ndiri kuzotaura mangwanani ano kwete maawa matanhatu nyange zvakadaro handitariri kudaro maona pane musoro wenyaya unoti nzira yemuprofita wechokwadi uye manheru ano ishe vachitendera chataura pamusoro pekuti kutura mafemo uye saizvozvo ishe vachitendera zvino ini ndinozivikanwa kuve mutsoropodzi asi ini handisi anotsoropodza bedzi chero chipi zvacho chakatsveyama asi ini isu tinofanira kutsoropodza chakatsveyama zvino kana muri kuzobatidza marekodha enyu zvino mukamuri hongu zvakanaka ndinoda kuverenga zvino kubva kuna Amosi chitsauko 3 kana kuti hongu chitsauko 3 chaAmosi chingori chikamu chayo Amosi 3 inzwai shoko iri rakataurwa naJehovha richipesana nemi vana veIsraeri richipesana nemhuri yose iyo yandakaburisa kubva panyika yeIjipita ndichiti ndimi moga vandakaziva pakati pemhuri dzose dzepanyika naizvozvo ndichakurangai pamusoro pekusarurama kwenyu ko vaviri vangafambe pamwe chete vasina kumbotenderana here
Will a lion roar in the forest when he hath no prey?
Ko shumba ingaomba kudondo isina chayakaruma here? Ko shumba duku ingarira kubva mubako rayo isina chayakabata here? Ko shiri ingawira pasi mumusungo pasina kudzikiro rugombe rwayaisirwa here? Ko mumwe angatora musungo kubva panyika uye pasina chawakabata here?
Shall a trumpet be blown in the city and the people not
ko,
be afraid?
Ko, wamanda ingaridzwa muguta, uye vanhu vakasatya here? Ko, guta, ringawirwa nezvakaipa, uye Jehovha vasina kuzviita here? Zviro kwazvo Ishe, havangaiti chinhu, asi vanozarura zvakavanzika zvavo, kuvaranda vavo vaprofita.
The lion has roared.
Shumba yaomba. Ndiani angarega kutya? Ishe Mwari vakataura, ndiani angarega kuprofita? Meso ake anofanira kunge akatsinzinira zvishoma. Paakamira mangwanani iwayo pachikomo chiri mhiri kweguta reSamaria, ndiri kuona maoko ake akadzikama uchifamba nemundebvu dzake dzachena. Zuva raipisa raipenya pasi. Akanga asingataridzike zvinokwezva zvakanyanya pakumutarisa. Zvakasiyana zvakadini nevavhangeri vechizvino zvino nhasi. Mbatya dzake dzaive dzakasakara. Ndebvu dzisingataridzike zvakanaka. Uye ndokutarisa zasi paguta riya reSamaria, meso ake achienda achitsinzinyira. Paakanga achitarisa, akanga asina zvakanyanya zvokutarisa paari. Asi aive nezvanzi naJehovha kunyika iyoyo. Zvakanga zvichida zvakasiyana zvakanyanya nemhuserere iyi yaiuya, iyo Ishe vakanga vamutumira kuSamaria. Pane izvo zvaizova vavhangeri vedu vazvino zvino. Akange asina midziyo yekushandisa parumutsiriro rwakadai. Sezvataizofunga kuti iye aifanira kunge ari nhasi. Asi rangarirai, akanga asiri muvhangeri wazvino zvino. Aive muprofita. Akanga asina basa nemidziyo yazvino zvino. Aive nezvanzi naJehovha. Akanga asina basa nematarizikiro ake, uye kuti akanga akapfeka zvaive mufashoni zvakadini, kuti vhudzi rake rakange rakakamwa zvakanaka kana zvisinei kuti mumwe munhu amutarisa here kana kwete. Iye aiva neshoko raShe. Ndicho chaive chinangwa chake chakazara, unza shoko iroro raShe. Ndiani aive muchinda uyu? Hongu, aive Amosi muprofita, munhu akakwasharara. Asi aiziva paakanga akamira. Iye aiziva zvaaiita. Aive muprofita wechokwadi weshoko. Uye chikonzero akanga auya kuguta iri ndechekuti shoko rakanga rauya kwaari. Zvino kana shoko raShe richinge rauya kumuranda wechokwadi, iye anofanira kuenda zvisinei nemamiriro ezvinhu kana kuti zvisinei nematambudziko. Iye anofanira kuenda zvakadaro zvisinei kuti akagadzirira, zvisinei kuti anonzwa kudaro, zvisinei kuti anoda kuzviita, zvisinei kuti chingave chii, anofanira kuenda zvakadaro. Ndimwari vari kutaura, uye anofanira kutaura mharidzo iyi nekuti iyo haamboenderi zveupenzi, haamboenda nekuda kwemari, haamboenda nekuda kwemukurumbira. Iye anongoenda bedzi muzita raShe nekuda kwechinhu chimwe chete. Iye ane basa, uye akatumwa naShe. Uye iye ishoko raMwari nekuti akatakura shoko raShe. Iyeye ndiye muprofita wechokwadi waShe. Chidzidzo changu ndechekuti nzira yemuprofita wechokwadi wa Mwari.
This great fearless man of God prophesied in the days of Jerome.
Munhu mukuru uyu wa Mwari asingatye akaprofita mumazuva aJeroboamu wechipiri. Ndine chikamu chenhoroondo yake chakanyorwa pano pamberi pangu. Akaprofita makore angaita gumi nematatu emboserere yake.
And Jerome the second was just about as smart.
Uye Jeroboamu aive Jeroboamu wechipiri akanga akada kungongwara uye ari murume aikwanisa seuye Israeri yakambova naye kwechinguva. Aive murume akanga aunza budiriro kuIsraeri. Israeri yakanga ichibudirira kwese. Asi iye paive nechakatsveyama naye. Ainamata zvifananidzo. Zvino ini ndakaita sekunge ndaiverenga izvi rimwe zuva ndikaita sekufunga kuti izvozvo zvaienderana kwazvo nezuva ranhasi. Hazvina basa kuti munhu akangwara zvakadii uye kuti anokwanisa kuita zvakawanda zvakadii uye kuti akabudirira zvakadii kana akabva pana Mwari iye nedambudziko kunyika abva pana Mwari neshoko rake. Handizive kana zvisiri kuenderana nesu nhasi kune mumwe munhu anoda kugara paterevhizheni uye oratidza kuti akangwara zvakadini kuti vane pfungwa dzakawanda zvakadini. Asi handizive kana vane dzakakwana dzekugona kutora zvanzi naJehovha aive murume akangwara zvakanaka. Israeri yaive muchinhano chekudzokera kumashure. Vaparidzi vayo, vaprisita vayo uye nehurumende yayo zvekare vese vakanga vasiya shoko rashe. Zvino ivo vakanga vasingazvitende izvozvo. Vakatenda kuti vaiva neshoko rashe. Asi pane nzira inoita seyakanaka kumunhu, asi magumo ayo inzira dzerufu. Sei vaive vakatsveyama? Sei munhu aigona kutenda kuti vakanga vakatsveyama? Upurisita hwese hwevarume zviuru zvevaparidzi nevapurisita nemadzimambo nevabati vezvigaro vese avo vaizviti vanonamata Mwari. Asi zvakadaro vese zvavo vaive vakatsveyama. Zvadaro ivo vakanga vasingadi mambo wekuti vabudirire. Chavaida aive muprofita, nekuti shoko rashe kana kuti dudziro yeshoko rashe inouya kumuprofita wechokwadi. Dzimwe nguva unokwanisa kuona kuti nzira yake yakaita sei ipapo. Inzira yakakwasharara kwazvo. Apo vaprisita vese nevaparidzi vese nevauki vese nehurumende pachayo vanopesana naye. Asi zvakadaro shoko rashe rinouya kumuprofita uye iye oga iye ane shoko rakarurama. Kunyange aive nebhaibheri rimwe chete ravaive naro, asi shoko raive kwaari. Mwari vakange vachisimbisa kuti iye aiva neshoko. Vaiva nezvivakwa zvakakura kudarika zvimwe zvose, pamwe neurongwa hwezvinamato nezvimwe zvakadaro izvo zvavati vambova nazvo. Maaritari akavakwa kwese kwese nemhando dzose dzezvinhu. Asi zvakadaro vaive mamaira miriyoni kubva pashoko raMwari. Ndinofunga ini pachangu kuti mufananidzo wacho unonyatsokwana zvakanaka kwazvo nhasi. Apo pandinoverenga bhuku iri raAmosi, munofanira kuriverenga kana muchinge maenda kumba. Hurumende yese, vaprisita vese zvavo vaive vasiya shoko raMwari. Ndinoda kungoverenga chimwe chikamu chegwaro pano randinaro kuti ndiratidze vakange vazviita. Zvino ngativerenge ichitsauko 2 uye ndima 4 kwechinguvana. Zvanzi naJehovha, nekuda kwekudarika katatu kwaJudha uye nekana handika dzori kurohwa kwavo kwacho nokuti vakazvidza murayiro waJehovha ndiro shoko vakarizvidza asi zvakadaro iyo vakafunga kuti vaive naro uye vakasachengeta mitemo yangu uye nhema dzavo dzakavaita kuti varasike zvino vaive neshoko bhaibheri asi nhema dzavakanga vabatanidza naro dzakanga dzavaita kuti varasike shure izvi dzakafambwa madziri nemadzibaba avo maona chikonzero zvino vakanga vane kukanganisa nekuti vaive vaisa dudziro dzavo kana kuti tsananguro dzavo kushoko uye ndakafunga kuti zvaienderana nezuva ranhasi sezvo vazhinji vanoda kuisa pfungwa yavo pachavo kushoko uye isu topinda mumatakanana kutsiurwa kwakadii kubva kuna mwari kwaiva nemuprofita uyu zvino Amosi aive muprofita wamwari muprofita wechokwadi chero munhu upi zvake anomboverenga nezvaAmosi anoziva ushingi hwemunhu wamwari iyeye asingatyi iye anotorwa semumwe wevaprofita vadiki nekuti haana kugara nguva yakareba zvakanyanya asi zviro kwazvo iye akaisa demo kumudzi wemuti aive mumwe wevaprofita vakanga vasingatye zvikuru uye akauya nechizoro akauya nezvanzi naJehovha aiziva zvaaitaura nezvazvo nekuti chizoro chamwari chaive paari kuti aunze dudziro yechokwadi kushoko ramwari kwavari Amos akabva kumusha murenje kuguta rezvinoyevedza iye akanga asina kumbobvira ambovako ikoko kumashure aive mukomana wekumusha kuseri chaiko uko murenje paakanga ari seri ikoko mumunamato mwari vakanga vasangana naye uye vakanga vamuudza nezveuyipi hwenyika iyi inoyevedza homo iye aive chikamu chayo uye Samaria ndiro raiva guta guru rimwe remaguta makuru panguva iyoyo uye repakutonga kwaJerobhoami uye paakamira ipapo mangwanani iwayo pamusoro pechikomo achifamba akapfeka mbatya dzake dzekare dzekumusha dzisina kunyatsogadzirwa zvakanaka zvichida guruva nematope zviri patsoka dzake uye apo akanga arara munguo iyoyo yakare yakakwasharara usiku neusiku uye handizive akanga asina pokugezera pakanaka mumazuva iwayo aikwanisa kunge aiva mazuva mashoma kubva zvaageza asi izvozvo hazvikuvadze zvemukati memunhu zvakawandisa pazuva zvichiiswa kunze pasina zvakakwana mukati tine hanya kwazvo pamusoro pekuti tageza here zuva rega rega uye vhudzi redu ragadzirwa zvakanaka uye mbatya dzedu dzachinjwa here nezvimwe zvose uye zvadaro torega mukati muchingove chero makapfeka nguo dzimwe chete dzechivi dzekare muchinuhwisa munhu wemukati nezvitendwa nedzidziso uye morega zvachose kuunzvera nekuushambidza mushoko remvura yepatsanuro kubva kuzvinhu zvenyika paainge akamira mangwanani iwayo achitarisa mhiri kwechikomo paguta riya rinoyevedza rizere nezvinhu zvechimanjemanje izvo zvaakanga asina kumborota kuti kwaive nechinhu chakadaro Israeri yakanga iri mukukwirira kwayo yaive mumubatanidzwa nenyika dzese dzakaipoteredza yakanakisa kwazvo madzimai akapfeka zvakaurungana nevarume uye ivo vaive vakabatikana nemafaro vachimhanya mijau nemaorimpiki nezvimwe zvose zvichienderera mberi ndosaka meso ake akatsinzinyira zvishoma kwete nezvinoyevedza zveguta sezvingaitwa nevamwe vashanyi vachiuya muNew York kana kuLos Angeles vachiona vakadzi vasina kupfeka zvakanaka varume vachingoenderera uye nechivi dzimwe shamwari dzangu mazuva mashoma apfuura dzakanga dzichidzoka kubva kunoredza pazasi chaipo pekoreji yebhaibheri inova koreji yebhaibheri huru ine mukurumbira uye ipapo varere mumugwagwa mumasora aive nevasikana vechidiki vasina kupfeka zvakanaka nevakomana vechidiki zvichida vadzidzi vepakoreji vachinwa nekungoenderera zvakashata.
Zvino
kungoenderera kwakadaro kunotekenyedza nzara. Yeve muAmerica vakawanda avo vanozviti makristu. Apo pavanotarisa zasi muLos Angeles, kana kuti ndakavatarisa mundege apo patakauya kuLos Angeles, ivo havana kumbovako kumashure kana kuHollywood kana kuFlorida nezviedza zvavo zvine mavara mavara zviri pamusoro pemiti yemichindwe. Oh, ivo vaizoisa pauda pamhino dzavo patsva uye kugadzirisa pavakazvipenda kumeso. Ivo vaiva vakafunga kuti chaiva chinhu chinoyevedza zvikuru kwazvo chavachivamboona, uye nokuona vakashonga pamwe nekupfeka zvakanaka vachifamba pamigwagwa vaida kuenda kunze ikoko, uye voona kuti vakapfeke hanzu dzavo dzichibata zvakadini kana kumonyoroka vachikwira nekudzika nemigwagwa. Apo ivo vanofunga kuti ichocho chimwe chinhu chinoshamisa kwazvo. Asi meso iwayo akazodzwa naMwari emuprofita iyeye haana kutsinzinyira zvishoma nekuda kwezvinoyevedza sevamwe vashanyi, asi pakuora kwetsika kuvanhu avo vakadanwa kuti varopafadzwe naMwari. Meso ake haana kutarisa pane zvinoyevedza, haana kutsinzinyira zvishoma nekuda kwezvinoyevedza, zvaive nokuda kwekushayiwa hunhu neuori hwevanhu vakanga vakadanwa kuti vave vasarudzwa vaMwari, uye vachizvibata nenzira yakaita saizvozvo. Ndosaka iye akati, shumba inoomba, ndiani angarega kutya? Mwari vakataura, uye ndiani angarega kuprofita? Akaona uori kuora, ndizvo zvaainge akatarisa kwazviri. Ndipo paakaona zvese izvozvo, hazvina kumukweza, zvakamurwarisa pamunhu wake wemukati. Sei aiva muprofita, aiziva izvo Mwari zvavainge vavimbisa kuropafadza, uye kuti ropafadzo raive chii, uye kuti vanhu vanozvibata sei vaine ropafadzo. Zvino dhiabhori akacheyamisa muzuva rake kubva pane raiva ropafadzo rechokwadi kusvika pakuora kwetsika ropafadzo rekufadza meso nezvishuo zvevanhu vasina kutendeuka kune kuda pamwe nenzira yaMwari, uye nzira yaMwari yeupenyu. Zvinofanana sei nezuva ranhasi kuti vaparidzi vanokwanisa kumira sei mupurupiti, uye votarisa pachivi neuori hwenyika ino, uye voona vanhu vachiita pamwe nekuzvibata nenzira yavanoita, uye zvadaro vongovaropafadza nekuti ivo inhengo yechechi yavo kana sangano. Zvinopfuurira zvinganzwisiswa nemunhu wangu wemukati. Kana Mwari ataura, profita, kana mweya waMwari ukarova muprofita wechokwadi waMwari anodanidzira neshoko, ini handidi kuva anotsoropodza, asi ndiani anokwanisa kunyarara? Ndiani anokwanisa kumira kuti atarise pane chinhu chakadaro? Ozviti muranda waKristu, uye urega kuzvitaura. Handina basa nezvaizotaurwa nesangano kana zvaizotaurwa nechechi ipi zvayo. Ndicho chikonzero ndisiri nhengo yekwavo. Vaizokukavira kunze chinhu chekutanga, asi shoko raMwari rinouya pekutanga. Kana iwe uri nhume une chimwe chinhu chekutaura, kana ukataura chero chinhu chipi chinopesana neshoko iri, hausi nhume inobva kuna Mwari. Uri nhume yesungano yerimwe sangano kana imwe pfungwa, asi nhume yaMwari ine shoko raMwari. Uye shamwari yedu mangwanani ano katakamutarisa aive neshoko raMwari nekuti aive muprofita wechokwadi washe. Zvino vakafunga kuti vaive nedudziro kwazviri, uye vakafunga zvakanaka chokwadi, tarirai zvatiri kuita zvino. Chinhu chiripo ndechekuti tinaye amire apo pamusoro pechikomo mangwanani ano achitarisa zasi nemuguta, achizunguza musoro wake achitarisa, meso ake achitsinzinyira zvishoma, achitora ruoko rwehanzu yake ndokupukuta ziya kubva kumeso kwake, uye neguruva. Zuva rinopisa richipenyera pasi pamhanza yake, ndebvu dzake dzakarembera, ari kudzipuruzira nemaoko ake. Haana kuona kuyevedza, akaona chivi, hachina kumufadza. chakamurwarisa sei aizotadza kutaura kuti ini muIsraeri tarisai kuti nyika yangu yabudirira sei aizotaura izvozvo sei zvaiva muprofita wechokwadi wamwari achiziva mhedzisiro uye izvo zvaizoitika pachinhu chakaita saichocho ngatimumisei pachikomo nhasi uye tomurega kuti atarise pasi regai atarise muJeffersonville kune vanhu vanozvidana kuti makristu regai atarise chero kupi zvako muamerica kune vanhu vanozvidana kuti makristu meso ake akazodzwa namwari aizotsinzinyira zvishoma zvekare maoko ake aigwinagwina mundebvu dzake sei haaoni kuyevedza pamwe nekubudirira kunoonekwa nenyika iye anoona kubva pana mwari anoona kuora kwetsika kwevanhu anoona kudzokera shure kwenyika anoona kuora mukereke aizokwanisa sei kuita chero chinhu chipi kunze nekutsinzinyira zvishoma meso ake uye kushuvira kupinda mazviri kuitira kuti agokwanisa kuzvibvarura kuita zvidimbu ko dai mumwe bishop akasangana naye kumusoro ikoko uye oti zvino uri muprofita washe here zvino isu tichakuudza zvaunokwanisa kutaura nezvausingakwanise munofunga kuti angadai akateerera here ko dai vaizoti uya ujoine sangano redu zvino uye zvakubatsira mumbuserere yako munofunga kuti angadai akateerera here kwete handaikwanisa kufungidzira zvakadaro kubva kumurume akadaro kwete aiva akatumwa namwari akanga asingasungirwe kuve nemushandira pamwe wavo iye aive neshoko ramwari chizoro chamwari nguva yakatarwa namwari akanga achiuya zvanzi najehovha ndiye muprofita wechokwadi ndiyo nzira yaanofamba nayo haafambi nechimwe chinhu kunze nezvanzi najehovha ko guta iri resamariya rinoyevedza kwazvo iyi Israeri inozviitira zvayo yoga yakadzidza zvepamusoro ava vaparidzi nevaprisita vakakwenenzverwa kwazvo vaizogamuchira here muchinda mudiki uyu asingazivikanwi zvichida mutauro wake waive wakashata kwazvo akabva kumhuri yevarombo murenje akabva pamba adanwa namwari akaenda murenje kunodzidza mwari neshoko rake ndokuva muprofita ishe vakamubereka akadaro vaprofita vanozvarwa nhume yezera uye mwari nekufanoziva vanoziva zera nemumiririri wavo imomo kuti atsiure chivi ko guta rinoyevedza iroro raigona kumugamuchira here imi munofunga kuti madzimai iwayo angadai akateerera kune zvaakataura munofunga kuti vaprisita ivavo vangadai vakamuteerera here handiti kwete changamiri akanga asina tsigiro yaaiva nayo kubva kune sangano ripi zvaro haaikwanisa kutaura kuti vafarisi vakandituma zvekare haaikwanisa kutaura kuti vasadhusi ndivo vakamutuma haana kutakura chero magwaro api zvavo akanga asina chero kadhi ripi zvaro rekuyanana kubva kune chero boka ripi zvaro revanhu akanga asina anofanotungamirira wekunoronga mbuserere yake pakange pasina kuve nevafarisi vose vakave nemusangano wemubatanidzwa uye nekudya kwemangwanani kwevashumiri uye vakava zvinhu zvese pamwe chete kuti vagadzire mbuserere yake uye vachiziva kuti akanga achiuya akanga asingazivikanwe kwavari akanga asina kadhi rekuyanana akanga asina magwaro akanga asina tsigiro kubva kuvanhu asi aive nezvanzi najehovha ndiyo nzira yemuprofita wechokwadi aiva nezvanzi najehovha kana aiva nezvanzi najehovha yakatosiyana zvikuru nezvirongwa zvedu zvakagadzirwa nevanhu pano ndizvo zvoga zvaaida kana akauya nenzira iyi anouya nemuzita rechechi kana akauya achibva nenzira iyi anouya nemuzita rashe saka muprofita wechokwadi anogara achiuya nenzira yezita rashe nguva dzose anouya nemuzita rashe zvino haaikwanisa kuratidza makadhi ekuyanana asi iye aive neshoko ramwari uye ndiro rakanga ratumirwa namwari kuvanhu zvino vanhu vakanga vazviumbira masangano Vaive nemapoka ezvitendwa akasiyana uye ndizvo zvaive zvaumbwa nevanhu. Asi Amosi akanga asina izvozvo, aingova nezvanzi naJehovha, ndizvo zvaaive nazvo. Ndingafungidzire kuti vaprisita ivavo vari mangwanani vanova nezvishoma pamangwanani esabata, vova nemunamato mudiki nezvimwe zvakadaro, shumiro diki dzekukumikidza uye ndokudzokera uye ndokutaura zvinhu zvishoma pamusoro paMozisi mukuru uyo rimwe zuva akamborarama, uye nemumwe munhu mukuru uyo rimwe zuva akamborarama. Asi mazuva aizvozvo apfuura zvino. Imi vanhu munoziva mukuru wedu wenyika mutsva, hurumende yedu itsva nezvose zvatinazvo, uye ndokutaura pamusoro pezvinhu zvishoma zvakaita saizvozvo. Zvino mubva maenda kumba. Asi hepano pakauya murume akanga asina hanya nazvo, iye akauya nezvanzi naJehovha. Maona, ndiyo nzira yemuprofita, asina zvemushandira pamwe, aiziva zvaive zvakatarisana naye, aiziva kuti zvinhu zvese zvaizopikisana naye, aiziva kuti vaizomuramba, vaisazomugamuchira. Asi akanga achiuya muzita raShe Jesu. Aiziva kuti Karivhari yakanga yakatarisana naye, asi iye akauya muzita raShe. Maona, ndiyo nzira yemuprofita wechokwadi. Aiva ane shoko raShe kune nyika, asi shoko rechokwadi raShe rakanga risingazivikanwi kuvanhu ivavo, asi ivo vaifunga kuti vaive naro. Ndinotarira izvi zvinoenda zasi pakadzama. Vaifunga kuti vaive vakaperera kwazvo uye vari vanamati, zvekuti shoko ramwari chairo raive chinhu chisingazivikanwe kwavari. Ndizvo zvazviri nhasi. Shoko ramwari rechokwadi rakaratidzwa chinhu chisingazivikanwe kune vanhu vazhinji vechipentekosti. Dudziro chaiyo yeshoko, nhamo chaidzo nezvituko, maropafadzo chaiwo aMwari, chinhu chisingazivikanwe kuvanhu vazhinji vanozvidaidza kuti voutsvene. Nhengo dzechechi, maKristu ichocho, chinhu chisingazivikanwe kwavari, havachizive. Taura nezvacho kwavari, hatina kumbonzwa nezvechinhu chakadaro. Uye zvakadaro, masangano avo anokura pamwe nokubudirira, achiramba achikura uye achiwana nhengo dzakakura kwazvo nguva dzose. Nemamwe masangano akawanda anowedzerwa gore rega rega. Vaifunga kuti chinhu chipi zvacho chinouya kwavari chaifanira kubva mumapoka emasangano iwayo. Zviro kwazvo havaizomugamuchira, uyewo havaizozviita kunyange nhasi. Vakanga vakanganwa kare kuti Mwari vaikwanisa kubva mumatombo aya kumutsa vaprofita vechokwadi kuna Mwari. Mwari vanokwanisa kubva muvarume veshure vemumasango, ivo vanokwanisa kumutsa kubva mumatombo aya varume vanozomira neshoko ravo uye voprofita muzita ravo chokwadi. Kuisa demo kumudzi wemuti, regai zvimedu zvidonhe. Handina basa nekuti ane mushandira pamwe here kana kuti hahana mushandira pamwe, asi ndiyo nzira yemuprofita wechokwadi. Vamwe vanhu vanofunga kuti anazvo zviri nyore, havazivi zvanotaura nezvazvo. Haana kuunzwa muguta nengoro yemabhiza, akagara pamabhiza akanaka, akasungwa nemahanesi, akaiswa zvinoshongedza. Uye vaprisita vakuru vakamira kunze uko vane zvinhu zvikuru zvakakwirira pamisoro yavo, vachimukotamira. Anoremekedzwa chiremba nhingi-nhingi ari kuuya. Ikoko kwaizova kumwe kuronga kwesangano. Samambo wavo vese paakauya, akauya sekuti akauya kuburikidza nemuchidyiro chezvipfuwo mudanga. Danga remombe haana kumbouya achipembererwa nemukubwinya, asi akauya mukuzvininipisa kwemucheche akazvarirwa mudanga. Amosi haana kuuya shoko raShe, nokuti iye aive shoko raShe. Shoko raMwari ripi zvaro? Haasi munhu wacho, ndiMwari. Jesu akati, handisi ini ndinoita mabasa. Ivo vakati, uri munhu uri kuzviita Mwari. Iye akati, zvadaro kana ndisingaiti mabasa aMwari, regai kunditenda. Asi kana mabasa achizvipupurira pachawo, tendai mabasa kana musingade kunditenda. Amosi aive shoko raMwari raifamba richidzika nenzira, akafamba achipinda zvisina kurongeka kwete mumaitiro enyika akauya musimba remweya ndiyo nzira inouya nayo shoko ramwari kwete muzvitendwa zvesangano kwete mune chimwe chinhu chinoita semukadzi chiri mupurupiti asi rinouya musimba remweya kuzoratidza mwari kunyika pamwe nekuvanhu rakatosiyana rakasiyana kwazvo zvino izvi zvichicherechedza zvakakanganikwa kare kare kuti mwari vanokwanisa kubva mumatombo kumutsa vaprofita vechokwadi vakanga vasina sangano ravo haraifanira kumutsa muprofita wechokwadi nekuti zvichida rakanga risingakwanisi kuzviita nokuti dai zvaizodaro aizonge ari muprofita wesangano asi mwari vanomutsa mwari vanotora zvavanoda vanotora chinhu chisina basa kazhinji kuti chiite basa ravo zvoratidza kuti ndimwari munhu anozvitutumadza uye achifunga kuti iye chimwe chinhu zvadaro mwari havakwanisi kumushandisa nekuti panenge pane zvakawanda zvake pachake ndiro dambudziko nechechi yechikristu nhasi vanofunga kuti vanoziva chimwe chinhu bhaibheri rinoti munhu paanofunga kuti anoziva chimwe chinhu hapana chaanoziva chezvaanofanira kuziva dambudziko nhasi tine undini hwakawanda kwazvo unyengeri hwakawanda kwazvo dzidzo yakawanda kwazvo chitendero chakawanda kwazvo asi tisina chatinoziva nezveruponiso rweshoko ramwari ndicho chikamu chacho chinosiririsa hongu vakanga vakanganwa kuti mwari vaikwanisa kubva mumatombo aya kumutsa vana kuna Abrahama kana kumutsa vaprofita vechokwadi veshoko havasungirwe kubva kune chimwe chikoro mwari vanovapa chikoro chavo havasungirwe kuva nemadhigiri mana mukoreji havasungirwe kuva nebachelor of art ravo nedoctors degree ravo nezvimwe zvakadaro havasungirwe kuva neizvozvo mwari vanotora chero chinhu chipi zvacho chavanoda uye voisa shoko ravo machiri ko vanozviita sei ivo vanorionesa pamwe nekuriratidza havaikwanisa kutaura kuti jesu akabuda museminari ipi iye akanga asina chero ko anobva kuchikoro chipi akanga asina chero asi aiva nechii aiva namwari uye aiva shoko havaikwanisa kunongedzera kumashure kune chimwe chikoro uye mwari havana kumbobvira vakasimudza munhu kubva muchikoro enda uchidzika zasi nemunhoroondo uye woona kuti ndepapi paakambozviita havadaro ivo vanotora chimwe chinhu kubva kune imwewo nzvimbo icho chisina kana chinhu pasina kana tariro yacho zvadaro ivo vounza ichocho zvino voisa shoko ravo machiri vobva vazviratidza ndizvo zvavakanga vachiita pano muna Amosi zvakanaka zvino shoko raAmosi rakasimbiswa namwari muzuva mumazuva avo pachavo kusi mwari vakasimbisa shoko raAmosi kuti rive sokudaro kuti iye aive neshoko rashe uye dai aiuya kwatiri izvozvi munofunga here kuti nyika yedu nevanhu vedu vaizogamuchira murume akadaro munofunga kuti vebhaptist vaizogamuchira Amosi here vemethodist vepresbyterian mapendekost makatorike kwete changamire kwete zviro kwazvo iye haaizodaro regai kwechinguvana timutakure tomuunza pano kwechinguvana uye toona kana vaizodaro kana kuti kwete ngatingoonai kana iye aizo kana machechi edu aizomugamuchira nhasi kana kuti kwete chinhu chekutanga chaaizoita aizopesana nesangano rese zvaro nekuti rinopesana neshoko hongu changamiri aizopomera urongwa hwedu hwese ndizvozvo chaizvo dzidziso yose chitendwa chose sangano rese aizopomera chinhu chacho chese ndinongofungidzira ndinokwanisa kuona vamwe vevakuru vependekosti vachiti hongu kubwinya kuna mwari kana iye hongu hatingambova nemurume iyeye muguta medu uye munofunga kuti mapresbyterian nemabhaptist vaizoitei nhai uye asina zvaanoziva hatimudi muno munyika yedu hapana zvaari angori mupengereki vaizosaina bepa kuti vamuise mutirongo dai vaigona kumubvisa mumigwagwa asi munofunga kuti maikwanisa kumuchengeta imomo here kwete hamukwanisi kuvharira shoko ramwari mukeji kwete kwete rinozobuda zvakadaro zvipfigiso zvejeri zvakazaruka humwe usiku pavakaedza kurivharira mukeji chiedza chakapinda chikamudzikinura akabuda kwete iye aizopikisana nemaziro kwazvo neurongwa hwedu zvakanaka iye aizoitei kutanga kuubvarurira pasi sei iye muranda wamwari aizoenda akarurama kuneo chaiko otanga mbuserere yake achinyatsodzoka uye obvarura chitendwa chose kubva pairi uye odzokera kuneyo chiineyo ashoko ramwari ndizvozvo matenga nenyika zvichapfuura asi mashoko angu haangapfuuri saka iye aizobvarura sangano rese chitendwa chose dzidziso yese kubva mairi uye ozvirasira kumativi iye aizozviputisa kupinda munaziyenda nakuenda munofunga kuti mapendekosti aizomugamuchira here kwete changamire mabaptist presbyterian kwete changamire manazarini pilgrim holiness vaizomuvenga zviro kwazvo munofunga kuti vaizobuda kunze kunosangana naye mulimozini uye vomuunza muguta vaizonamata kuti zuva rimupise kumusoro ikoko vaizogadzira chinovhara mugwagwa kuti vamuvharire kunze kweguta handiti kwaizove nemisangano yakawanda yevashumiri kwese kwese muguta rose yawati wakamboona muupenyu hwako vharirai mupengereki uyo kunze kweguta rino asi zvakadaro iye aiva nezvanzi najehovha maona ndiyo nzira yemuprofita wechokwadi aizozvidza zviro kwazvo aizoenda akarurama kunheyo kuitira mbuserere yake haaizoshayiwa haaizotaura kuti zvino ndinoda imi mose mamethodist kuti mupinde zvino mundibatsire ndinokuda iwe mubhaptist ndinoda imi mose vanhu vari kwese kuno imi mose mapendekosti munozviti muri boka rekupedzisira iro richadanwa namwari ndinoda kuti imi mose muuye kwandiri uye ndinoda kuti mutsigire mbuserere yangu ko munobhabhatidza sei ko umbowo hwekutanga hwemweya mutsvene chii mibvunzo iyoyo yaizokandwa muchiso chake uye paaidzoka nechokwadi chebhaibheri vaizomuramba asi ndiyo nzira yemuprofita wechokwadi ane zvese izvozvo zvekutarisana nazvo maona zviro kwazvo hataizomugamuchira kwete changamiri edu haitaizova neimwe hatizova kana nembuserere dzake mose munyika medu kwete zvachose zvakanaka hatimboda kuva naye kwete changamiri asi iye aizouya odzosa chechi kushoko nekuti iyoyo ndiyo nheyo chero munhu upi anozorora pane imwewo nheyo iroro ijecha rinonyudza pamusoro penheyo iyi yoga mwari vanovaka chechi yavo pamusoro pedzidziso yevaapostora sezvandakanga ndichitaura rimwe zuva mumwe munhu achitaura nezvepurgatoriyo uye ndokutaura nezvevakawanda vakaita samutsvene francis namutsvene cecilia uye iye achinamatira vamwe vanhu kubuda mupurgatoriyo uye nekupa masimba akadaro iroro isimba risiri mumagwaro ivavo vanhu vasina simba rekutonga vaapostora vaiva nesimba remagwaro uye kana zvichipesana navo inhema sekuziva kwandinoita ndinotenda mupurgatoriyo asi ndinotenda kuti ndiiye zvino unochenesa mweya wako pachako purgatoriyo ndinoreva kuchenesa paunoona kuti waita chimwe chinhu chisina kunaka buda kunze uko uye wochisuka kubva mauri nekureurura nekuchema nekutsanya nekunamata mumwe munhu akatondiseka apo ishe pavakauya kuno kwete nguva refu yapfuura ndokuti pachiratidzo ndakagara ndichida kuona nezvekusunga nyoka iyoyo ndaigara ndichinetseka kuti zvinoitika sei ndinofanira kufamba ndichibuda kunze saizvozvo apo ndizvo zvandaida upenyu hwangu hwese ndokubva ndatanga kutsanya nekunamata ndokuti ko unoitirei izvozvo ini ndikati imomo vakati ndakanga ndisina kuperera zvakakwana mushure mekunge ivo vauya ipapo ndipo ndaida kuzvichenesa kwete kumirira kusvikira wafa uye worega mumwe mupurisita kuti aedze kukuchenesa chenesai mweya yenyu asi maona vakazviburitsa kubva mushoko rine simba reutongi vakazviisa mumaoko eimwe dzidziso yakagadzirwa nevanhu kuti vaunze mari muchechi nekuti vanotarisa kune zvinhu zvemunyika chechi yemunyika masimba makuru ari munyika masimba ezvematongerwo enyika asi mwari vanotarisa kushoko ravo uye shoko ripi zvaro rinopesana neshoko ramwari rakatsveyama kana ndirini ishoko kana kuti hapana chinhu hongu changamire aizoenda akarurama kunheyo aizobvarura chinhu chacho chese kuita zvimedu zvimedu aichizofanira kudaro haaikwanisa kuita chimwe chinhu zvekare dai amos aive pano nhasi haaikwanisa kuita chimwe chinhu zvekare nekuti rangarirai iye muprofita wechokwadi wamwari uyo shoko rinouya kwaari haaikwanisa kuita chimwe chinhu zvekare asi kudzokera kushoko hazvina mhosva kana mapendekosti ese ari munyika akaungana akamupoteredza akati changamire Amos tinotenda kuti iwe uri muprofita asi ukabva pashoko tinoda kukugadzirisa iye aizogara neshoko hapana chimwe chinhu zvekare chaaigona kuita nekuti iye muprofita iye akanga asingadi mushandira pamwe wavo ane mharidzo yekuti ape uye avo vose vandakapiwa nababa vachauya kwandiri uye iye ari kuzoparidza shoko uye ari kuzoriparidza sezvarinozenge rakaita mubhaibheri uye nokudaro taizomuramba ndizvozvo hazvina mhosva kuti raizova chii shoko ramwari rinouya kuvaprofita dudziro yavo yeshoko idudziro yakarurama israeri yaigara ichibuda mugwara zvino mwari akavatumira muprofita ane zviratidzo nezvishamiso kuti adudzire shoko iroro uye iye aiziva sei ivo vakati kana muprofita uyu akataura uye zvoitika zvadaro ndizvozvo chaizvo vakasimbisa vaprofita vavo kuti vaive vakarurama jesu akati uyo anotenda kwandiri mabasa andinoita iye achaitawo zvakare izvi muchazviziva zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda uye ko vangazviti muprofita washe sei uye voramba shoko racho chairo ramwari ko munhu angababhatidze sei nemuzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene iwo madunhurirwa uye oramba zita chairo rajesu kristu apo zvapasina gwaro mubhaibheri rinotsigira dzidziso yavo ndinokwanisa kunge ndakaomarara uye ndichitsoropodza asi yave nguva yekuenda naikoko ichi ichokwadi ko vanhu vangazviti ivo pachavo makristu sei nhasi uye vachimhanyira kunze kuno kune zvese uye madzimai ane vhudzi rakagerwa uye vakapfeka zvikabudura uye vachisvuta midzanga uye vachimhanya kuenda kumabhaisikopo nechero mhando zvayo yenzvimbo yekare ine zvinoratidzwa uye vachingoenderera nditaurire kuti ndiwo mweya mutsvene here usambofa wakanditaurira izvozvo iwe unoita kuti mwari varware mudumbu mavo dai paine chinhu chakadaro chaigona kuitwa hongu ndine chokwadi chekuti munonzwisisa kuzvidana pachako zvakaita saizvozvo ko pangava nechinhu chakadaro sei nezvibereko zvavo vanozivikanwa aizotsiura zvakasimba nekupomera mudzimai wese ane bvudzi rakagerwa ko aizogona kuita chimwewo chinhu sei iye muprofita uye ndiro shoko aizoti imi vana jezebheri aizovaitira hasha sei iye muprofita aizofanirwa kugara neshoko ndizvozvo chaizvo munofunga kuti vaizomira here kwete changamire ivo vaizoti iye mupengereki iye akashata nezvakanga zvakaita pauro uya wekare mubhaibheri aivenga madzimai imi boka remakristu anonyengera angori ezita hazvina mhosva kuti munoedza kurarama utsvene zvakadini izvozvo hazvina kana chekuita nezvazvo chero bedzi imi muchiramba shoko ramwari uye murega kuenderana naro uri mutadzi uyo asingatendi ndizvo zvaaizotaura iye haaizokuisa aizoisa demo pamudzi wemuti chaipo hapana chaaizosiyirira iye muprofita uye ndiyo nzira yemuprofita wechokwadi vaizogara neshoko iroro risinei nekuti ndiani kana vari mai vavo pachavo kana baba hazvina mutsauko wazvinoita jesu akadaro haana kana kutombobudana kuti amai akanga asiri iye aiva mwari mwari havana amai vaizodaro zvadaro ndiani baba vake iye aizovatsiura zvakasimba nekuvapomera aizotsiura sangano rega rega nekuti hapana kana rimwe rawo rakavakirwa pashoko handikwanisi kuwana rimwe rawo uye pavanongoita sangano vanobva vapesana neshoko ipapo chaipo saka angagona sei muprofita angaropafadze sei izvo zvinopomerwa neshoko asi haadi kuzviita kurwadzisa hama yake asi zvakadaro anofanira kuzviita nekuti iye muprofita uye iye mumiririri weshoko rechokwadi ramwari uye haafambe kubva pariri nenzira ipi zvachose chirevo pamusoro pechirevo uye mutsara pamusoro pemutsara munoona zvandiri kureva here nzira yemuprofita wechokwadi vangani vanoti ishe ndinoshuva kuti dai mai ndiita muprofita haaite izvozvo kwete haaite izvozvo aizopomera chiito chega chega chekushayiwa hunhu emakereke mabiko ekubheja nezvinhu zvese izvi zvavari kuva nazvo mabiko emakasa tsusuro dzemuto aizopomera chimwe nechimwe chazvo aizozvitsuura zvichinopinda mugehena umo mazvakabva munofunga kuti maizomugamuchira kwete chechi nhasi hayaizomugamuchira pendekost kumugamuchira saka aizofamba achipinda imomo oti imi boka rakagerwa bvudzi revana Jezebheri hamuzivi here kuti zvanzi najehovha inorevei unofamba kunze kuno wakapfeka kadhirezi kadiki kanobatirira nemuviri hauzivi here kuti une mhosva yekuita upombwe mazuva ose nemazana evarume ndizvo zvaaizotaura iwe woti zvakanaka munhu wechinyakare asingazivi muchinda wekare ane mhanzu anotaridzika kuve mupfumbu mubvisei papurupiti iyo ngatikuonei imi boka revabati vehomwe madhikoni mubvisei pano nai imi boka revanyengeri anonzwisa tsitsi ndizvozvo Amosi aizozvitaura zvadaro imi munozvidana kuti isu tiri veboka iri tiri veboka iro imi muri vadhiabhori baba venyu nekuti ndiye anoramba shoko woti ndakataura nendimi uye zvadaro wogera vhudzi rako kubwenya kuna mwari hareruya uye bhaibheri rakati chinhu chinonyadzisa inonyadzisa kuti mudzimai anamati akagerwa musoro wake saizvozvo zvadaro wozvidana kuti mukristu pachako unonyadzisa kambaira kuenda mukona pane imwe nzvimbo kugadzirisa namwari unopfeka idzo hanzu diki dzekare uye wobuda kunze kuno muchivanzi uye wozvitatamura apo paunoziva zvakanyatsonaka kwazvo kuti uri kuita upombwe nezana revarume mazuva ose akati jesu akataura kudaro ani naani anotarisa mudzimai kuti amuchive atoita upombwe naye mudzimai ndiye akazviratidza pachake uye iwe wakazviita mako umo iwe wakafa kuzvinhu zvenyika wakamuka kubva kune izvozvo sekutaura kwandaita pakutanga waizotendeudza musoro wako uchinyara meso ako atsinzinyire zvishoma pane chinhu chakaipa kudaro chechivi pachinzvimbo chekutarisa madzimai kuti uvachive imi varume munoita chinhu chakadaro uye mozviiti makristu ndizvo zvaaizokuudzai ndiri kuedza kutora mashoko ake mangwanani ano iwo aizove mashoko ake nekuti iye rangarirai iye muprofita wechokwadi iye aizofanira kugara neshoko iroro ndiri kungotaura mashoko ake ndizvo zvoga nekuti kana makamuunza iye ishoko zvadaro herino shoko pacharo munogona kuva musisina munhu asi mune shoko rake nekuti aizonge ane shoko rashe dzidziso yese yakagadzirwa nevanhu aizoipomera dakaita serubhabhatidzo nemuzita rababa vanakomana mweya mutsvene iye aizokandira chinhu ichocho kumashure chaiko muna ziyandana kuenda aizozvipomera zvekuti hapaizova nemunhuwi wazvo waizonge wasara hongu changamiri vangani imi vangani vari muchechi mangwanani ano vaizomugamuchira pane izvozvo zvino ivo boka iri rejesus name ivo vaizoti taizomutora pane izvozvo uye zvadaro dangano renyu iye aizokutsiurai zvakadaro pamwe chete naro ndizvozvo chaizvo madzimai enyu akagerwa musoro uye imi muchigara nazvo ndizvozvo chaizvo varume venyu maitiro nemazvibatiro avo ndizvozvo chaizvo vanhu vazhinji vanoti zvakanaka kuva muprofita ndizvozvo kana wakagadzirira kutengesa zvinhu zvose kunyika wogara namwari pamwe neshoko rake kwete hataizomugamuchira nenzira ipi zvayo masangano edu nhasi zviro kwazvo hataizove nechii hacho chekuita naye teererai kwaari achizvitsiura iye akati mwari wacho wamunoti munotenda maari achakuparadzai iwe uchaitei pamusoro pazvo mwari wacho uyo pendekosi unotenda maari kubva pazviito chaizvo zvekushayiwa hunhu nezvinhu zvavari kuita pamwe nekutendera kuti zviitwe mwari iyeye chaiye achaunza kutongwa pane iwo masangano ndizvozvo chaizvo zvakataurwa naAmosi kwavari ivo vakati isu tine Abrahama isu tine izvi tine murawo tine vaprisita tine vaprofita hama meso iwayo akatsinzinyira zvishoma paakatarisa pavari uye akaputisa shoko iroro mavari hongu changamiri chokwadi havaizomugamuchira kwete changamiri iye akati vachavaparadza nedzidziso dzenyu dzakagadzirwa nevanhu ndizvo zvaaizokutaurirai nhasi aizotaura zvimwe chete sezvaakaita ipapo iye akati mwari wacho chaiye wamuri kuvakira machechi zvichida muchibhadhara mamiriyoni emadhora nzvimbo tsvene dzacho dzamuri kuvakira kuna Jehovha, uyo wamunoti munoda. Mwari iyeye chaiye achakuparadzai nokuti muri kuramba shoko rake. Ndizvo zvazviri nhasi. Mwari wacho uyo anonzi neAmerica inomushumira achaunza kutongwa pamusoro penyika iyoyo uye oiparadza. Ndinotaura izvozvo zvinosvika pakadzika kwazvo zvekuti hamuzomonyoroka kubva mazviri. Iyeye wacho chaiye wamunoti munomuda uye nezvitendwa zvenyu pachenyu zvakagadzirwa nevanhu neupenyu husina hunhu nekuora kwamunako mamuri muri kure neshoko raMwari, achakuparadzai rimwe zuva. Iyoyo izvanzi naJehovha, hapana chimwe chasara kwavari. Pinda mumutsara neshoko, paridza vhangeri kwavari. Dimura nemunyika mose, vaudze chokwadi. Vashumiri vanokakavara nekudanidzira nekungoenderera. Varume vanopomera masangano anokudzinga. Madzimai vanozungurudza musoro wavo uye havazotendera vhudzi ravo kuti rikure pasina. Vanopfeka mbatya dzavo chaizvo. Zvimwe chetezvo gore negore zvakangoita sekudururira mvura kumusana kwedhadha. Zvadarowoti unoda Mwari. Iye akati, Jesu akati, imi makatora tsika dzenyu mukaita kuti mirayiro yaMwari ishayiwe basa. Ndiyo nzira yemuprofita wechokwadi. Unoona, haisi nzira iri nyore. Haisi izvo zvinofungwa nemunhu wese kuti inogona kunge iri. Kusvetuka mudenga nekudzika nekudanidzira munhu wese achikubabadzira pabendekete. Zvadaro ndicho chiratidzo chekuti hausi muprofita wechokwadi. Ndicho chimwe chezviratidzo chaizvo chekuti hauna izvo zvauri kutaura nezvazvo. Riini apo pavakambomubhabhadzira kumusana kunze kwokunge vaiva nenyaya yavaida kugadzirisa? Chii? Aizotendeuka uye ovapomera. Ndizvozvo, havaikwanisa kubhabhadzira Amosi kumusana, havaikwanisa kubhabhadzira Eriya kumusana. Iye haaisada zvinhu zvakadaro, kwete changamiri. Akavaudza chokwadi chaMwari, uye kana denga rakakura kudaro uye uko kwatiri kuenda, zvino kana tisingakwanisa kupinda mumutsara wezvinhu zvidiki diki, ko tichazopinda mumutsara sei? Nemweya ikoko inofanira kupinda mumutsara weshoko. Ndiyo nzira yemuprofita wechokwadi. Kunyange zvaimubvarura kuita zvidimbu kuti aritaure, hongu iye anofanira kubvarura nyika kuita zvidimbu naro. Ndizvozvo chaizvo, asi ndiyo nzira iye aizvozvitsiura. Oh, ini zvangu, munoziva zvaakataura kwavari? Bongozozo, kana ukacherechedza pano, iye akati, hazvisi muhurumende yenyu, zviri mamuri. Ndizvo zvaakataura. Hongu, bongozozo muchechi, chimiro chenyu cheumwari ndizvo zvakakonzera dambudziko. Chikonzero chikoministi chiri kutsvaira nyika nhasi hazvisi nekuda kwechikoministi. Imhaka yechechi, imhaka yevanhu. Nhasi uno vanozvidaidza kuti maKristu. Ivo vanoimba sengirozi, mazwi akanyatsodzidziswa uye achitaura nenzira yakatsetseka sekunge vaive ngirozi huru, asi vopokana shoko raMwari semadhimoni. Ndizvozvo chaizvo kuimba sengirozi huru, kupfeka zvokuti handizive kuti chii uye kuramba shoko raMwari. Mumwe murume muparidzi ari papurupiti uyo achamira ipapo uye achenzi chiremba Reverend uye womubvunza, ko Bhaibheri rakataura here rubhabhatidzo nemuzita raIshe Jesu Kristu kana kuti Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene? Uye iye anozoseka pachiso chako uye otora Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Zvadaro wozviti uri mwana waMwari. Madzimai vachiziva kuti Bhaibheri rinovapomera kana vakaita zvimwe zvinhu uye vogera vhudzi ravo uye vozvibata senyika, vopfeka hanzu dzisina hunhu nezvinhu zvakaita saizvozvo, uye vacharamba vachizviita zvakadaro, uye votaura nendimi nekusvetuka bhira nekudzika uye vodanidzira. Vova nesosaiti yemadzimai echikuru nemapoka ekusona uye votumira mamishinari mumunda wekuvhangera. Zvava chinhu chinonhuhwa pamberi paMwari, uye zvanzi naJehovha, ivo vachaparadza chinhu chacho chose. Ivo vachadaro. Hachisi chinhu chiri nyore, asi ndiyo nzira yemuprofita wechokwadi. Ripotitse kunze uko uye uri taure zvisinei nekuti rinorwadza here kana kuti kwete. Johani aive muprofita wechokwadi. Iye akati, demo raiswa pamudzi wemuti. Ndiyo nzira yavo chokwadi. Dambudziko riri maari. Anoimba sengirozi, kutamba semadhimoni kunze kuno, madhanzi kungoenderera, kutamba makasa, nzvimbo dzemujaho, mapentekosti vachienda kunzvimbo dzevaraidzo. Nzvimbo dzemabhaisikopu dzakazara navo. Nzvimbo yese, chero mhando ipi zvayo yekutamba kare kana chero zvimwewozve, uye woenda zasi chaiko ikoko, uye nemijaho nezvimwe zvese, uye vozvidana kuti makristu, vokwira kumusoro pamwe nekudanidzira, votaura nendimi, uye vogeza natsoka nekudya chirayiro. Handiti zvinongova, zvinongova sembwa inoenda kumarutsi ayo. Muprofita akadaro, ndizvo zvavanoitawo kana chinhu ichocho chaive chenyika. Ndokutokavirwa kunze kubva mauri kwosei kuchidzokera kwachiri zvekare. Ndizvozvo havo vobuda kuenda mumigwagwa vachimonyoroka, vanozvidana saizvozvo rock and roll, vachigera vhudzi, vachipfeka zvikabudura. Oh, ini zvangu vozvidana kuti makristu. Munga, kwete, zviri nani kuti ndisazvitauri. Ndosaka ndichivapa mhosva kana ndiri kuzogara neshoko iri. Kana shoko iri richiuya kwandiri, ndichagara neshoko iri. Iri ndiro rinouya kwandiri, shoko rinopomera mhosva. Ivo vanoti vanotungamirirwa nemweya mutsvene, uye voita zvinhu zvakadaro. Ungafungidzire here mudzimai achitungamirirwa nemweya mutsvene orega vhudzi rake richigerwa, apo mweya mutsvene chaiwo uchizvipomera mhosva? Saka imhando ipi yemunhu uyo ari mweya mutsvene? Mungafungidzire here? Mungafungidzire here muparidzi akamira papurupiti, uye chero munhu upi zvake omupikisa kuti amuratidze nzvimbo imwe chete iyo munhu upi zvake akambobhabhatidzwa achishandiswa madunhurirwo okuti Baba, Mwanakomana nemweya mutsvene, uye oseka pamberi pechiso chako okudana kuti mupengereki nekuda kwekubhabhatidza nemuzita raJesu Kristu, uye oti anotungamirirwa nemweya, uye oti iye ane mweya mutsvene? Ko mweya mutsvene ungazoramba shoko rawo pachawo here? Kwete changamire. Muri kuona ndinovimba mazvibata. Handizivi kuti inguva yakawanda zvakadii kuputika kunotevera kunogona kundiuraya, asi kusvikira kwazviita ndichange ndakamira ipapo chaipo neshoko, apo pandichasangana nemi mhiri uko pakutongwa. Ndichange ndakamira ndiri pane shoko iroro chaipo. Ndizvo zvandinotenda kuti ichokwadi. Kwete, hauite zvinhu zvakadaro. Uye ipapo wova nemweya mutsvene? Ndakaenda kumudzimai wemushumiri imwe nguva akagara nechekumusoro uku akapfeka dhirezi raitaridzika zvakashata kwazvo. Ini munoti hauna kodzero, ndinayo mvumo, ndiro shoko racho. Uri paridze rese, unodarika zvinhu izvozvo. Vaparidzi vazhinji vanoita sevakadzi nekuti ivo havana ushinu. Zvimwe hauna kutombobvira wakadanwa kuti uparidze kubvira pakutanga hongu, asi muranda wechokwadi wamwari anozonyatsogara neshoko iroro. Ndizvo mudzimai wemushumiri akagara ipapo akazvimanikidzira mudhirezi aine mhete dzakarembera, akazvipenda kumeso nevhudzi pfupi rakagerwa. Apo mwari vanopomera mhosva chinhu chacho chose kuti itsvina, uye ipapo uchiti une mweya mutsvene. Ndakanga ndichiparidza muno muPhoenix nguva shoma yapfuura, pane chimwe chinhu chakadaro, uye mudzimai wemushumiri akagara papurupiti aine imwe iyi yemhando dzikagererwo yechikomana vhudzi rose rakaita mhotsi, uye nedhirezi iro rekuti haaikwanisa kudzivisa hanzu dzemukati kuti dzisaonekwe, rakanga risingadzike kudarika mabvi ake mainji angaita mana kana mashanu pamusoro pemabvi ake agere kumusoro uku achisvetuka kukwira nekudzika achitungamirira nziyo. Ndakazvitsiura zvakaomarara nepose pandaigona napo. Hongu haazondikoki kuti ndidzoke zvakare, handitarisire kudaro, asi anoziva icho chakanaka nechakaipa. Apo pandichamira pakutongwa zvinenge zvisisiri pamaoko angu zvachose. Zvadaro woenda uye woti mumwe murume anongonzi womudzidzisi, izvo handisingatauri, asi iye haasi akataura taurwa rimwe zuva pamberi pedzimwe neshamwari dzangu mune rimwe guta randakambenge ndiri mariri, munoziva hama yacho. Zvino hama iyi yakapinda akati zvakanaka, akati takava nahama Branham pano kamwe chete rimwe guta, uye kunze uko kumadokero ndino murume uyu. Akati oh, hama Branham murume akanaka, maona iye aiziva zviri nani ane kuti akandire chinhu chese chese pahunu. Akati hama Branham, asi musateerere matepe avo nokuti ivo anozokuitai kuti uvhiringike. Zvino zvakaitika kuti imwe yeshamwari dzangu yaiva yakamira ipapo ikati mirai zvishoma changamire, ini ndakanga ndakavhiringika kusvikira ndanzwa matepe. Hongu ndiwo mutsauko wacho. Ndakatadza kunzwisisa kuti Mwari mutsvene anozotsungirira sei nezvinhu zvakadaro sezvamunoita mese. Hongu munhu mumwe chete, mumwewo aiva naye akamira pane imwe nzvimbo nguva shoma yapfuura akati hama Branham muprofiti anokwanisa kunzvera zvinhu uye zvinhu zvakaita, asi akati zvinoregai kuteerera dzidziso yavo nekuti ivo vakacheyama. kupenga kutaura kusina hunhu kwakadaro. Hamuzive here kuti kana ari munhu handisi muprofita, asi kana shoko ramwari riri rechokwadi rinouya kumuprofita. Shoko rashe raiuya kuvaprofita, ndivo vacho vaidudzira shoko. Zvadaro muri kuona hazvina kana musoro kungohwanda kuseri kwesangano risina nebasa rose. Rimwe ramazuva ano richabuda roumba uye roparara mugehena, asi shoko ramwari richagara nokusingaperi pamusoro pedombo iri. Richavakira tariro dzangu nekusingaperi pamusoro peshoko rashe. Regai zvimwe zvinhu zvese zvinyure. Kana ndikarasikirwa neshamwari dzese, zvinhu zvose hazvo ushamwari hwangu huri muna Kristu. Tariro dzangu hadzina kuvakirwa pane chimwe chinhu asi pamashoko aJesu nekururama. Kana zvose zvakapoteredza mweya wangu zvakundika, ipapo iye ndiye tariro yangu yese neugaro. Futi iya zvakaputika rimwe zuva ndakaona ndakafunga kuti ndafa. Ndakava nemanzwiro ane rugare, ndakatarisa kwese kwese ndikafunga. Saka ndizvozvo, chii chakanaka icho sangano raizoita kwandiri ipapo? Chii chakanaka icho sangano raizoita kwandiri ipapo? Ndaizofanira kumira uko pakutonga kwamwari kunotyisa kuti nditongwe neshoko iri. Kunyange ini ndaitofanira kupisa nekubhendesa nekumonyorora pamwe nekupasanura vanhu vazhinji, asi ndiri kutarisira kugadzira kuwana tsanga yechokwadi kubva imomo yeshoko ramwari. Zvino ipapo ndovaka munhu wemukati wemunaziendana kuenda. Ndizvozvo chaizvo, regai Mwari vaiise mumaoko avo uye voivaka kuva mwana anoteerera. Zvingaita sei? Zvingaita sei kuti murume anotungamirirwa nemweya mutsvene oita chinhu chakaita seichocho? Kana mudzimai ane mweya mutsvene oita chinhu chakaita seichocho? Kwete, iye mutsvene, uye kana upenyu hwake huri mauri uri zvimwe chete, unenge wakangofanana naye. Israeri sesu yaifunga kuti yaibudirira nekuda kwekubatana kwayo nevamwe, kuti kwaiva kutendera kwaMwari pazviri. Zvino munoziva tinofunga izvozvo nhasi. Ndakataura nevamwe varume pano nguva shoma yapfuura pane imwe hotera. Mazuva mashoma apfuura, varume vakuru munharaunda dzezvekunamata uye vakati kwandiri, Mwari vanoratidza kuti ivo vanesu. Handiti takawedzera gore rapera, hama Branham ndakanganwa kuti mazana mangani saizvozvo. Ndikati hachisi chikonzero chimwe zvacho chekutenderwa. Ndizvozvo chaizvo, chipfambi chakaita zviri nani chakawedzera gore rapfuura zvingaite zvikamu makumi matatu kubva muzana. Izvozvo zvairatidza here kuti Mwari vaive nechipfambi? Chokwadi, pfungwa iyoyo haina kunaka. Kwete, haukwanisi kuzviita. Kwete changamire, Mwari vanomira neshoko ravo. Chero mumwe womunhu anozomira neshoko rake kana akatendeka. Zvakanaka. Ivo vaifunga nekuti vaive nemubatanidzwa. Zvino pano tichapindamo muchinguvana panyaya dzehurumende. Nyika yedu yakaramba shoko ramwari sezvakangoitwa neIsraeri. Vakaramba shoko ramwari uye vanhu vavo, vaprisita vavo nevaprofita nevamwe vakadaro vari kuprofita zvakanaka kwavari. Uye ivo chii chatingaita kunzwika kuprofita zvisizvo? Nekuti zvinopesana neshoko iyo yaparara. Nyika yedu huru inodikanwa zvichiva panheyo yechiitiko chedu chemadzitateguru edu. Zvadaro, dzokeraika kune zvavakanga vanazvo. Ndizvozvo chokwadi, Israeri yaiva nyika huru. Tarisai madzitateguru avo, asi Mwari havana kuvanzwira tsitsi. Muprofita uya wekare ane mhanza aikanda shoko kwavari uye zvikaitika nenzira chaiyo yaainge azvitaura nayo. Verengai nhoroondo yenyu pano uye muone kana zvisiri izvo zvakaitika nenzira yaainge azvitaura nayo chaiyo. Uye akavapomera mhosva zvakadaro. Ivo vakamira ipapo uye vaprisita vatsvene vakapfeka nguo tsvene vachisasa izvi, uye havaitombofambisa ruoko nenzira iyi kana nenzira iyo, nekuti chaive chimwe chinhu nenzira iyi tsika kana kuti chimwe chinhu. Jesu akati, muri vababa venyu dhiabhori uye mabasa ake imi muchaaita. Vakamutora vakamupomera mhosva uye vakamuturika pamuti ndokumuuraya. Ndizvozvo chaizvo, Mwari vakamumutsa zvekare hongu changamire. Kwete, havaizodaro hataizotenda Amosi nhasi. Kwete zvachose, uye nhasi takagadzira mubatanidzwa. Tine zvatinoda nhasi. Isu tinofunga kuti kutendera kwaMwari nekuti masangano edu ari kuwedzera uwandu uye zvinhu zvese zviri kufamba nenzira yazviri. Isu tinofunga kuti kutendera kwaMwari pazviri. Munoziva vakabatana ndinotenda zvingaiti mamwe zvemamiriyoni maviri kana matatu emaprotestanti uye makatorike apfuura nemamiriyoni akati wandei. Maona, vanofunga kuti kutendera kwaMwari nekuva kwavo makatorike. Vaprotestanti vanofunga kuti kutendera kwaMwari kuti ivo vange vari maprotestant hazvina maturo iwo zvinhu zvakagadzirira kuparadzwa madota eatomic ihasha dzamwari dziri kuvakwa kuti dzigoputika ndizvozvo chaizvo imi nditeererei ndichakuudzai shoko rashe ameni tarisai kwatiri tarisai kune nyika nhasi tarisai kune nyika yedu takabatanidzwa neun chii chiri mairi boka revasingadi mwari uye isu neushingi hwekutadza kutendera munamato kuti uitwe misangano yedu isati yatanga handina here kungoverenga pano vaviri vangafamba sei vasina kuwirirana mwari hapana chavanoita kunze kwekunge vachizarurira kuvaranda vavo vaprofita vaviri vangafamba sei vasina kuwirirana apo patine vemahomadhi budha vasingatendi kuti kuna mwari vasina humwari vane hundini nezvimwe zvose mairi imi munofunga kuti mwari vaikwanisa kugara mune chimwe chinhu chakadaro here saka iwo unoti kuti zvakanaka isu tiri mumubatanidzwa navo tine chengetedzo yese yekumadokero vave nenyika dzose dzakavapoteredza mukuchengetedzwa asi muprofita iyeye akati mwari vachakuparadzai mwari ivavo chaivo vamunoshumira vachakuparadzai nekuda kweupenzi hwenyu aizotaura zvimwe chete mangwanani anhu iye aizotsiura kubva kuwhite house kusvika zasi kune purazi rakaromboka chokwadi aizodaro aizovatsiura zvakasimba neshoko ramwari zviro kwazvo aizodaro ndiyo nzira emuprofita wechokwadi tarisai kwatiri machechi ndisu chechi huru tsvene yeroma katorike yakataurwa mubhaibheri kunzi iyo imhombwe isu tiri madzitateguru emadzibaba machechi echiprotestanti vose vakabatana pamwe chete uye inonzi kanzuru yemachechi epasi rose zvipfeve zvemhombwe bhaibheri rakadaro ndizvo chaizvo zvarakataura uye zvakadaro tinofunga uye zvino machechi ose ave kufamba pamwe chete vacollins shamwari yangu hama inobva kucalifornia kana kuti kuarizona uko yenyu kuyenyu peti elmer ini ndikati saka ndinofungidzira kuti uri kuenda kune imwe chechi iki yakanaka yemethodist akati ndakabuda mairi pavakajoina mubatanidzwa wemachechi kumusoro uko ini ndikati mwari vakuropafadzei mava kusvika pedyo neumambo hama hongkuchangamire chitendwa kuzembera pakubatana nevanhu uye nedzidziso yavo yakaitwa nevanhu uye muchisiya shoko ramwari chatinoda muprofita nhasi oputitsa shoko iroro imomo ndizvozvo chaizvo vamwe ivo vanozviwanira kuchengetedzeka pakati pavo takajoina isu mapentekosti chokwadi takajoina kanzuru yemachechi epasi rose nokuti imomo tine kuyanana tichavahwina semudzimai ari kuenda kubhawa kuti anodhakwa pamwe nemurume wake kuti amuhwine kuna mwari tezvakada kuita semurume ari kuenda nemudzimai wake mazuva ano kubhawa kuti anodhakwa kuti amuhwine mudzimai kuna mwari hazvina maturo gara kure nenharaunda yadhiabhore kana chinhu chipi zvacho chikaramba shoko iroro ndinopesana nacho ndizvo zvinondiita kuti ndipesane nesangano rega rega nekuti rinopesana neshoko zvinofanira kuita kuti mutendi wese anzwisa izvozvo zvakanaka vanoti vasirangarira tine ndine chimedu chakakura mubepa mumwe munhu akanditumira kubva kuarizona chizvakanzi tateguru ninginingi ava rimwe zuva akati papa john wechimakumi maviri nemaviri kana chero zvipi zvavanomudaidza aiva ani iye murume akanaka ndiye ega murume akambotaura nezvekubatanidza machechi makatorike nemaprotestanti pamwe chete akati zvinogona kusauya mumazuva edu asi makore gumi nemashanu kana makumi maviri anotevera zvinenge zvava pano ndakafunga vakomana iwe uri tateguru uri kuprofita uye hauzvizive nguva yapera kupfuura zvatinofunga muchinda akainyora kwandiri akanyora pamusoro pepeji nguva yapera kupfuura zvatinofunga akanga achiteerera matepi zvakare hongkuchangamire iye akati nguva yapera kupfuura zvatinofunga akati hama branham hamuna kutaura izvi here makore apfuura ini ndikati chokwadi hongu changamire zviri kutoitika nekuti ishoko rashe rinofanira kudaro chokwadi hongu ivo vanoti zvakanaka tateguru mutsvene uyu hamufunge here kuti anofanira kuziva chimwe chinhu chinopfuura izvozvo kwete changamire kana akaramba shoko ramwari otarisa mariri saizvozvo haakwanise handina basa kuti vana papa vangani vaprofita uye kuti chii chimwe chamuinacho pakati penyu kana muri kunze kweshoko Muri kunze kweshoko, ndizvozvo chaizvo. Ko, Mwari, vaizomboropafadzisei chinhu chakadaro. Chero edzi, vachiramba shoko raMwari racho. Ko, vangaropafadzisei chero chinhu chipi chiri kunze kweshoko ravo. Chimwe chinhu chinopesana neshoko ravo. Ko, ivo, vangarirambesei. Ko, ungaropafadzisei kenza iri kukudya. Ko, ungaropafadzisei. Waiema Gates iyo, wakabata. Iwe kuti, oh, ndibati, uye, kundipisi. Ikoko kunozova kupenga. Ko Mwari, vangaropafadzisei chero chinhu chipi chinopesana neshoko ravo. Saka, dzokera kushoko. Ivi boka revaparidzi, sembwa dzekuvhimisa. Chii chakakanganisika nemi? Munoenda kunze kuno mutongesa udango hwenyu nekuda kwechikafu kuti mufambe kwese kwese muri muKadillac kana chimwe chinhu kana imwe imba hombe yakakwirira kune imwe nzvimbo nechechi hombe yemadhora miriyoni uye nezvinhu zvose izvozvo zvakadaro uye mutongesa udango hwenyu uye muchinyara pamwe nekutya kuparidza shoko raMwari kuungano yenyu. Nai, hauzvinyarire iwe pachako here uye wozvidana pachako kuti muranda muprofita waMwari uchitengesa udangwe hwako nekuda kwezvinhu zvenyika. Chii chauchachochonya? Zvimwe chete nezvakaitwa naEsau. Oh, kunyadzisa kwakadini? Oh, kwete, Mwari vatsvene vanotarisa shoko ravo kuti varisimbise. Hawaikwanisa kuropafadza chimwe chinhu chinopesana neshoko ravo. Zvinoteererai, ndinoziva kuti ndapererwa nenguva zvishoma uye ndinokwanisa kunge ndiri kukudzipai kusvika pakufa. Asi tarirai, ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Ko, Mwari vatsvene vangazoita sei avo vakataura shoko ravo uye vakati, zvino zvese matenga nenyika zvichapfuura, asi iroro harizopfuura. Hapana kana shoko rimwe raro. Zvino ko, vangatora sei chimwe chinhu chinopesana naro uye vochiropafadza? Ko, ivo vangazozviita sei? Tarirai, ivo vanozviratidza pachavo. Vanosimbisa shoko ravo. Ivo vanotaura izvo zvakarurama, kwete nenhengo. Tarirai kune Moabi. Moabi yakanga ine shoko rake zvekare. Moabi, Israeri yaive neshoko rake, uye Moabi yaive nechimiro cheumwari neshoko rake. Ivo vakapirisa zvibayiro zvinomwe, nzombe dzakachena pamaaritari manomwe, nhamba yakakwana, chibayiro chakakwana. Zvadaro, kunze kwaizvozvo, akatora makondobwe manomwe, zvichitaura kuti vaitenda mukuuya kwemwanakomana waMwari, uye vakazvipirisa kumusoro ikoko nemubhishopi wavo mukuru, varemekedzwa vavo vese, vaprisita vavo vese nevaprisita vakuru nezvimwe zvose vakamira ipapo pamwe nemadzimambo avo nevakuru vavo venyika nevamwe vakadaro, uye vakapirisa izvi pamanamatiro ose avaikwanisa kuva vachipesana neIsraeri. Uye kwaiva neIsraeri zasi uko, boka diki revapanduki yaitaridzika kudaro. Asi chii chaiva neIsraeri? Mwari vaive mumbuserere yavo. Ivo vaizviratidza pachavo kuti vaive navo. Maona, hazvina mhosva kuti vangave nemadzitateguru mangani, vana papa kana chero vamwewozve, Mwari havakwanise kuva navo kusvikira ivo vazviratidza pachavo kuva navo. Uye chero bedzi vari kunze kweshoko ravo uye vachiramba shoko ravo, ko ivo vanokwanisa kuva navo sei? Hapana zviratidzo zvaMwari mupenyu pakati pavo. Mwari vangave sei vari pakati peUN apo vaviri vasingakwanisi kufamba, vasina kuwirirana? Zvino tarirai pano, pane Church of Christ inongodanwa nezita, yakabatana nemapentecost. VePentecost vanoti vanotenda mukutaura nendimi, vanotenda muhumbowo hwomweya mutsvene kutaura nendimi, vanoti vanotenda mune izvi izvo uye nezvimwe, vanotenda muzviratidzo nezvishamiso. Church of Christ inovaseka ikati, imi boka revanhu vasina zivo iwayo. Aiva mazuva akapfuura vaviri vangafambe pamwe chete sei vasina kuwirirana? Uye ivo vakabatana pamwe chete. Ko, vari kuitei? Vari kutsvaga kuchengetedzeka mumwe mune mumwe. Rasai zvinhu zvakadaro. Kuchengeteka kwangu kuri muna Kristu uye nemushoko rake, nekuti shoko rake ndiye pachake. Ndizvozvo chaizvo, hapana zviratidzo zvaMwari mupenyu kana nepaduku pose. Ndizvo zvakataurwa naJesu, kana ndikasaita kuti shoko riratidzwe, zvadaro regai kuritenda. Kana Mwari vasingataure nekuprofita kuburikidza neni, nekutaura kuburikidza neni uye nekuita kuburikidza neni, izvo zvinongofanira kuitwa neMesiya, zvadaro regai kunditenda. Zvadaro, mumwe muchinda anoti iye muprofita akatumwa kubva kuna Mwari uye oramba shoko. Mwari ave netsitsi kune zvinhu zvakadaro. Ko, Mwari vangamboita zvakadaro sei? Regai ndibvunze. Ndibvunze, ndeizvi here zvino? Ini, ini handizive kuti ndichataura nemi rini zvekare. Izvozvo zvinozova zviri kuna Mwari. Ndiri kungoisa chikafu sezvaakandiudza Muchiratidzo chiya nguva iya ndichichiisa mumadramu. Unogona kundibvunza. Ko, Amos, aigofanoona sei izvo. Zvakanga zviri kuzoitika kwavari. Handiti, zvaitaridzika zvakanaka. Tarirai, zvinotarirai pano. Zvino, nyatsoteererai zvino. Nekuti izvi zvese zviri patepi. Uye, zvaenda, zvichaenda pasi rose. Maona, zvino sei, tarirai pano. Hapo paive neIsraeri, seminari avo, aive muchimiro chiri nani kupfuura. Zvaive ati akambova, hapana munhu ari kuvanetsa. Aive nezvinamato zvavo, kwakanga kusina munhu aiti haukwanisi kunamata Jehovha. Endererai mberi, ndizvo zvaitaurwa nenyika dzemahedheni. Namatai, tine chibvumirano mumwe nemumwe. Muprofita iyeye akaona kupfurikidza mune izvozvo. Maona, saizvozvo muprofita nhasi anozoona kupfurikidza mune izvozvo. Maona, endererai mberi, uye Israeri ikati, saka, ngatidyei, tinwe, uye tifare, saka vakaita boka, pamwe chete, ndokuzviitira zvitendwa, nemasangano, masangano nezvimwe, uye vakanyatsa kuzvigadzirisa zvose, uye madzimai avo aingorarama mumutambarakede, nemuchivi kunze uku, vakomana vakatakurwa, vachipoterera munzvimbo dzemitambo, nemafaro, nezvimwe zvose. Vasina kupfeka zvakanaka, vakapfeka tumasiketi tunotaridzika kuva siriki. Kana makamboona dzimwe senhoroondo dzavo dzemazuva iwayo kuti aitaridzika sei. Oh, zvingangoite chikamu chimwe chete kubva muzvitatu pakushata sezvavanoita nhasi. Zvisina kuzvinyatsodaro hazvo nekuti ivo havaikwanisa. Hongu, uye kuti vaiita sei, uye vachingoenderera saizvozvo nemadzimambo nevaprisita nevamwe vese. Jesu akati, munoparadza dzimba dzechirikadzi, imi vanyengeri. Iye akazvitaura uye nezvinhu zvese izvi zvavakanga vachiita. Uprofita iyeye akamira ipapo achitarisa zasi pane izvozvo nyika iyoyo saizvozvo. Ndosaka mwoyo wake wakabvaruka kubva maari. Hongu changamire. Zvino imi munoti, ko iye akaziva sei zvakanga zviri kuzoitika? Ko iye akafanozviona sei zvese zvaitaridzika zvakanaka? Handiti vane zvekudya zvakawanda, vane zvokupfeka zvakawanda, ivo vane machechi avo makuru, vari kubudirira, mari yakadyarwa kwese kwese, mutambarakede, madhanzi mumugwagwa, kushayiwa hunhu, nezvimwe zvese zvichingoenderera, uye zvinhu zvese zvichifamba zvakanaka sezvakangoita America nhasi. Television yakazara nyambo dzechina, madzimai asina kusimira zvakakwana, zvimwe zvinhu zvese zvaunoona zvangove china nechivi. Haufaniri kutarisa kune television, chingozarura meso ako, tarisa kwese kwese. Vasikana vakomana, varume vakadzi, vachisvuta, vachinwa, vana Jezebheri vachizvidana pachava kuti maKristu, madhimoni ane china achizvidana kuti Methodist, Baptist, Presbyterian, Katorike nemapentecost. Ndosaka zvakadupukisa meso ake apo iye paakatarisa. Ndizvo chaizvo zvese zvinotaridzika zvakanaka. Ko, ungazvichengetedza sei kana tiri kuzoita sei? Tarira apo zvakanaka. Isu tine imwe miriyoni yakawedzerwa. Isu zvivako zvedu zviri machechi edu akakura kwazvo. Tinofanira kuvaka machechi matsva zvakanaka, nemari yakawanda, hatizive zvokuita nayo. Handiti isu tinongovaka nzvimbo dzakanakisa dziri munyika, machechi makurusa ayo ariko, ndiso varidzivawo, uye ichiri nemari yakawanda. Hamufunge here kuti Mwari vakatiropafadza? Kwete, muri kunze kweshoko rake. Uye hama Branham, munoreva here kuti Mwari vachaparadza izvi? Hongu, chimwe nechimwe chazvo. Ko, munoziva sei? Amos, ko, wakaziva sei zvakangofanana nachiremba ari kuongorora dambudziko? Kana achinge awana chirwere icho chinenge chiri pamurwere, iye anoziva zvokuita. Iye anoziva kuti murwere anei, anoziva kuti zvafambira mberi zvakadini, uye anoziva kuti chii chiri kuzoitika. Ndiyo nzira imwe chete nemuprofita, muprofita wechokwadi. Kana achinge aona, handina basa kuti uri kuitei. Kana achinge aona chivi chichiuya mberi, ikenza inodya, uye iri padano riri repamberi. MuMapentecost nevamwe vavo vose haikwanise kudzoka, iri padano repamberi, ivo vari kuzoparara. Ndiyo maongororerwo akaitwa dambudziko racho naAmos, akaiongorora neshoko raMwari. Ndiyo nzira iyo muprofita wechokwadi anoongorora dambudziko, uye oti kune iwo madzimai, regai zvachose kuedza kuenda pakutongwa nevhudzi rakagerwa. Apo imi muchiziva zviri nani. Ndinoti kwamuri imi varume, nemi vamwe vose, uye nemi vaparidzi, muri kuramba shoko, uye muchiva nechimiro cheumwari, uye muzvijoi namasangano, kuti munzvenge nyaya yacho apo ine muchiziva zviri nani. Munotarisa pashoko rimwe chete iro raitariswa nevaprofita vechokwadi, kuongororwa kwedambudziko kwakati rufu, kuparadzaniswa zvakangofanana nachiremba anoziva dambudziko, iye anoziva mhando yezviratidzo yarinaro. Tarisai kune nyika ino, apo pamunoti Pentecost yaparara, apo pavasingatokubvumirei kuuya kuchechi nekuti unoparidza kumadzimai pamusoro pevhudzi rakagerwa, uye Bhaibheri rinozvipomera, vachitya kuti unozotaura chimwe chinhu pamusoro pepano. Rimwe zuva apo pandakanga ndichigadzira dzimwe muserere reborders aive kumahombe kombe ekumadokero, vakamuunzira pamwe chete boka revashumiri vangangoita ndinofungidzira kuti 40 kana 50 vavo uko. Pandakanga ndiine musangano mukuru, ivo vakati, "Maborders, ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu." Vakati, "Ichokwadi here kuti Hama Branham vanoshandisa zita raIshe Jesu Kristu pakubhabhatidza?" Maborders, murume kwaye akatsiga kwazvo sekuziva pamunoita Hama Borders kubva pano. Ivo vakati, "Madzichangamira." Vakati, "Hama Branham kana vari kunze mumambuserere kunze uku." Vakati, "Havaparidze, vanongoenderera mberi vachinamatira varwere venyu, izvo zviri pamusoro pezvavanoita." Vakati, "Handizvo zvandakubvunzai." Vakadaro mukuru wekereke wedu, "Vanodaro here?" Zvino vaive nematepi vanoziva. Vakati, "Ko, ivo vanobhabhatidza nemuzita raJesu Kristu here?" Ivo vakati, "Hongu, muchechi mavo pachavo ndiyo nzvimbo chete yavanobhabhatidza, muchechi mavo pachavo." Iye akati, "Ndizvozvo, ndizvozvo zvoga zvandinoda kuziva. Hativadi, hatiri dzidziso iyoyo yakatsauka pakati pevanhu vedu." Uye rimwe zuva apo shamwari yangu yakanaka Ed Dalton akagamuchira tsamba kubva kuchechi yeBaptist. Iye akati, "Tinokudzinga kubva mukuwadzana muBaptist nekuti iwe wakabatana nedzidziso yakatsauka yekubhabhatidzwa muzita raJesu. Ndinofarira kumira naPauro mune izvo zvinonzi nenyika dzidziso yakatsauka. Ndiyo nzira yandinonamata nayo Mwari nekuti ishoko rake. Hongu, changamire, hongu." Chokwadi, chiremba anoongorora dambudziko, anoona kuti riri papi. Muprofita wechokwadi anoongorora dambudziko neshoko. Anoitei? Chiremba anoongorora dambudziko kuburikidza nezviratidzo. Ndizvozvo here? Iye anotarisa zviratidzo uye anoona kuti chii chakakanganisika nemurwere. Anoona kuti chaenderera mberi zvakadii uye oti hapana chinokwanisa kuitwa. Uye muprofita wechokwadi anotora shoko raMwari, oongorora matambudziko, obva akanda mushonga mariri uye vanhu anoukanda zvekare kumeso kwake. Chii chichaitika? Kuparara. Ndizvozvo zvoga vanoda mafaro boka revakazara zvenyika revanonzi vehunyengeri, asi ndiyo nzira yemuprofita wechokwadi. Maona, ini zvangu, iye anoona zvirwere. Iye akaona kuti vakabva pashoko, akaona shoko uye aiziva medzisiro dzakanga dzichiuya. Akaona mutambarakedha wavairarama mauri, akaona nzira iyo madzimai aya aizvibata nayo, akaona nzira iyo mapurisita vaiita nayo kuti vakabva sei pakunamata Mwari kwechokwadi nezvimwe zvinhu zvakadaro. Ipapo iye aive ane mhinduro akati, "Mwari iyeye wamunoti muchashumira achakuparadzai, sei hamuna kuchengeta mirayiro yangu?" Uye zvakadaro vakafunga kuti aive adaro. Handina here kungozviverenga pano ndima 2 yechi4 chitsauko 2 ndima 4, "Nekuti ndakakusarudza kuti uve pamhuri dzose dzepanyika. Ini ndakakusarudzai, asi zvakadaro imi munoramba kufamba mumirayiro yangu." Munofunga profita mudiki iyeye ane mhanza akamira ipapo ane ndebvu dzachena achipenya mumeso make achivaima nemoto achitaura kuboka iroro revaprisita nezvinhu, uye akati, "Mwari uyo imi vanyengeri vamuri kuita kunge muri kushumira, Mwari mumwe chete iyeye achakuparadzai." Munofunga kuti aizowana mushandira pamwe here? Iye akati, "Ini zvangu, iye muedzei nhasi uye muone kana aizodaro." Kwete, asi anodii? Ndiyo nzira yemuprofita wechokwadi. Aive neshoko, aiziva kuti iro raive chii. Samikaya wekare, mwana mudiki, vanokumikidza ndapfuura zvinhu zvacho maminitsi mashoma apfuura nekuti ndiri kumhanyidzana nenguva. Asi Mikaya paakamira pamberi paAhabhu akatarisa kwavari, aiziva shoko. Mikaya akataura shoko kwavari. Sei? Mikaya akayera chiratidzo chake, dzidziso yake neshoko raMwari, uye iye akaona kuti dzidziso yake neshoko zvakanga zvakafanana, nekuti shoko rakataura kuti iye aizotuka Ahabhu uye iye aizoita kuti imbwa dzinanzve ropa rake izvo zvakataurwa neshoko. Saka Mikaya aiva nechiratidzo, ndiko kuti aive muprofita. Munoonaka kuti shoko rinouya kwandiri, uye akanamata, oh Ishe Mwari, chii chandinofanira kuita? Chii chandinofanira kutaura kuboka iri revaparidzi vakamira pano? Heano masangano ose rimwe nerimwe riri munyika raungana richipesana neni, Ishe. Hepano ndimire pamberi pamambo, chii chandinofanira kutaura? Zvino akapinda muchiratidzo, ndokuti kwira hako kumusoro. Enda hako, akati. Asi ini ndaona Israeri yakapararira semakwai asina mufudzi. Hongu, mukuru wekereke wedunhu akaenda apo akamurova pamuromo, uye akati, ko ndekupi uko shoko raMwari? Mweya waMwari waenda apo pabuda kubva mandiri, kubva maari. Munoziva zvakataurwa naMwari here? Ivo vakatendera dhimoni kuti ridzike zasi ropinda pakati pavo, nekuti vakange vabuda pashoko chekutanga. Bhaibheri rakati kana vakanga vasingazotenda shoko, ivo vaizovapa urasika kwakasimba kuti vatende nhema uye vozotongwa nekuda kwayo. Ndizvo chaizvo izvo zviri kuitwa nemasangano aya nevanhu vemunyika ino nhasi, vachitenda nhema kuti vave vazotongwa nekuda kwayo, nekuti hakuna rimwe zita rakapuwa pasi pedenga raunofanira kuponeswa kuburikidza naro kuindai mumutsara masangano nevamwe vakadaro. Hongu, zvino ko vamwe ava vakadini? Chii chakatariswa pachiri nevamwe vaprofita ava? Vaive vaprofita, hongu changamiri, vaive vaprofita. Asi dai vainge vakamira vakaongorora chiprofita chavo neshoko, dai vamethodist vaizomira nhasi uye vaongorora chiprofita chavo, havaizombosasa mumwe munhu. Vaizogamuchira Mweya Mutsvene, vaizobhabhatidza munhu mumwe nomumwe nenzira yekunyudza nemuzita raJesu Kristu. Dai Assemblies of God vaizomira nhasi uye votarisa chiprofita chavo, vaizouya vachidzoka kushoko. Dai veOneness nhasi vaizomira uye vaongorora chiprofita chavo, vaizouya vachidzoka kushoko. Asi munoona, dai vaprofita ava vainge vakamira vaongorora chiprofita chavo, vakashandisa pfungwa, ivo vakati, iyoyo ndeyedu, saka tichakwira kuRamoti Giriadhi uye tichaitora nekuti ndeyedu. Joshua akaipa kwatiri. Asi Mikaya akati, izvozvo zvinoita sezvinonzwisisika, asi ndizvo zvazviri. Iwe haungani kushandisa pfungwa, unoda kutenda izvo zvakataurwa naMwari. Rega kushandisa pfungwa pasina. Ko dai Abrahama ainge akashandisa pfungwa? Ko aizombosiya nyika yake sei? Ko iye aizova nemakore zana ekuberekwa sei achiramba achipa kurumbidza kuna Mwari? Uye ivo vachizova nemwana naSara, uye mudzimai aine makore makumi mapfumbamwe. Rasira kure zvekushandisa pfungwa. Iwe ingotenda, iwe unotendera dhiabhori kuti akutaurire. Unoziva hama Branham havasi chinhu, munyengeri. Zvino ndichamirira zvino, regai ndione kana vari, regai tione kana vari kudzidzisa zvakanaka. Regai ndidzokere kuBhaibheri. Rega, usaenda. Haakutenderi kuti uite izvozvo. Kwete, kwete, maona. Asi iye achataura chimwe chinhu chakaipa pamusoro pangu, icho chaanokwanisa kuva nekodzero yekudaro. Zvadaro, iwe ongoramba uchiwana izvozvo, womira zvino wotanga kushandisa pfungwa. Hongu, havaifanirwa kunge vakaita izvi, havaifanirwa kunge vakaita izvi, wotanga kutarisa kwandiri. Saka unongowana zvakawanda, uye ungadai wainge wakatarisa kuna Ishe Jesu, unokwanisa kuwana zvakawanda. Tarirai kwaari kwechinguvana, ndiri kuzoisa mumwe nemumwe wenyu uva mushumiri. Zvino tiri kuzokanganwa kuti iye akambove panyika. Iye pano pane mukomana uyu akaratidzwa nemunyika yose kuti iye mwana akazvarwa muupombo. Amai vake vakava naye, ivo nababa vake vasati vatomboroorana, zvakaratidzwa. Zvino havasi kuenda kushoko, mhandara ichava nemimba, vari kungoenda kune zvavanonzwa. Unoona mwana akaberekwa zviri kunze kwemutemo. Havana kumuudza here kuti akaberekwa muchivi, uye oedza kuvadzidzisa? Ndiri maona, uye tarira izvo zvaakanga achiita. Iye akanga achibvarura zvechokwadi, chechi yega yega iyo yakanga iri munyika. Zvakanga zvakanaka here masangano nezvimwe zvese? Iye aiva chii? Aingova mumwe wamukomana akurisa zvakanyanya, ari kufamba achitenderera saizvozvo, muchinda wechidiki, asina sangano. Nditaurire kuti iwe unopinda chechi ipi? Baba vako ndiani? Iwe unotaura kuti Josefa hasi baba vako here? Josefa hasi baba vangu. Iye aizodaro. Saka baba vako ndiani? Mwari ndipo baba vangu. Zvakanaka, iwe mupengereki, ndizvo chaizvo zvauri. Iwe zvauri munhu, asi uchiti Mwari ndivo baba vako? Dai vainge vakazviongorora neshoko. Hareruya, hamuone here shoko raifanira kuitwa nyama? Havana kuongorora chiratidzo chavo neshoko. Ndizvozvo ndiro dambudziko nhasi. Imi hamuongorori zviratidzo zvenyu, chiprofita chenyu, chenyu nedzidziso yenyu neshoko raMwari. Mumwe munhu oedza kutaurirai chokwadi zvadaro, unobva watogura ukama navo. zvakangofanana nezvaizoitwa naAmos. Izvo zvakaitwa naAmos. Munoita chinhu chimwe chete. Zvinotarisai pano, iye ari muchinhano ichochi. Zvino ungadai wakamupomera mhosva tichida ndizvozvo chaizvo. Dai wakanga usina kudzokera kushoko. Vanoita zvimwe chete, vanomupomera mhosva nhasi. Ko, dai imi madzimai pano nepano hongu, sei musingaongorori pfungwa yenyu neshoko yehudzi renyu rakagerwa uye moona kuti iro rinoti kudii? Maona, sei musingaite zvinhu izvozvo? Ko, sei musingaongorori rubhabhatidzo rwenyu rwababa, mwanakomana, mweya mutsvene, Trinity, iya yenhema inodanwa kudaro. Hapana zvazviri munyika asi mahofisi matatu amwari mumwe chete madunhurirwa. Hapana zita rababa, hakuna chinhu chakadaro chakaita sezita baba, mwanakomana nemweya mutsvene. Zita rababa, mwanakomana nemweya mutsvene rinova Ishe Jesu Kristu. Ongororai rubhabhatidzo rwenyu nenzira iyo munhu wese anobhabhatidzwa mubhaibheri. Kana maizoongorora pfungwa yenyu neshoko, imi maizodzoka uye maizobhabhatidzwa nemuzita raIshe Jesu Kristu. Ndizvo izvo Pauro akavataurira kuti vaite, uye akati, kana chero munhu upi akadzidzisa chero chipi chakasiyana, regai iye, regai iye ave akatukwa, kunyange kana ngirozi ikaburuka pasi. Munoziva nguva zhinji ngirozi dzinoya pasi. Vakomana, Pentecost inozvidya sei izvozvo yozvipedza? Ko, zvakadii apo mutsvene Martin paakanga akamira ipapo, uye nepano pakamira munhu mukuru aipenya akamira pamberi pake? Murume uyu aibhabhatidza muzita raJesu, uyo aitenda mumweya mutsvene, uye achichengeta shoko, uye maRoma vachimukavira kunze, uye vachiita zvese kwaari vachiedza kumupa zvitendwa zvavo nedzidziso dzakaitwa nevanhu. Murume iyeye akamira pashoko. Rimwe zuva kusimba rake madhimoni aiuya kwaari, uye achiedza kutaura naye, iye haana kumboteerera kwaari. Rimwe zuva Satani akauya saizvozvo saKristu, akapfekedzwa korona, akapfeka mapatapata egoridhe, akamira ipapo ndokuti iwe hau marimi emoto akamupoteredza akati, hauticherechedze here Martin? Ndini Ishe vako. Ndina Martin. Martin akatarisa kwaari pane chimwe chinhu chakatsveyama ipapo. Iye akati, Martin, hausi kundicherechedza here? Akati, ndini Ishe nemuponesi wako. Akati, ndina Mate. Akataura izvozvo katatu, uye Martin akatarisa kwese kwese akaona kuti Kristu achapfekedzwa korona nevanhu vake pakuuya. Haizonge akapfeka mapatapata egoridhe. Iye akati, ibva pandiri Satani. Vakomana, koma Pentecost haizodya izvozvo here? Vakomana, mutumwa anopenya zvikuru. Mudzimai uya akadzika zasi kuChicago pandiri kwenu. Akati, hama Branham, vashumiri vari kumusoro uku vakati, kana mutumwa washe akakuudzai kuti mubhabhatidze muzita raJesu, ivo vaizozvigamuchira, asi iyoyo ipfungwa yenyu pachenyu here? Ini ndikati, kana mutumwa washe akataura chero chinhu chipi chinopesana neizvozvo, anenge asiri mutumwa washe. Maona, kana chero mutumwa akataura chero chinhu chipi chinopesana neshoko iri, ngachive nhema. Uye kana mumwe munhu akakuudza mutumwa anobva kuna Mwari achiti anobva kuna Mwari, uye okuudza zvakanaka bhabhatidzwa muzita rababa, mwanakomana, mweya mutsvene, ngaave murevi wenhema. Kana mumwe murume akakuudza zvakanaka kwauri kuva nevhudzi rakagerwa nezvinhu zvakadaro kuti unofanira kupfeka ngowani muchechi kuitira chifukidzo kuti chive chifukidzo, ngaave murevi wenhema. Shoko raMwari ichokwadi. Chero chimwe chezvinhu izvi chinopesana neshoko ngachive nhema. Iro ishoko ichokwadi, iro harichamira. Ndicho chikonzero Mikaya aikwanisa kuziva kuti chiprofita chake chakabva kuna Mwari, nekuti chaive pamwe neshoko raMwari hongu changamire. Chiratidzo chake chaive takarerekera zvingori zvimwe chete neshoko raMwari. Oh, dai Amos aive pano aizogara neshoko. Ndizvozvo chaizvo. Asi munoona kuti dambudziko nderipi nhasi nesu? Zvakafanana nezvazviri navo ndiri kugadzirira kuvhara. Dambudziko rinesu rakafanana nezvaive ivo vakanga vadzidziswa kunze kwenheyo. Jesu akati, maita kuti shoko raMwari rishayiwe simba nedzidziso dzenyu uye nerubhabhatidzo rwuya rwenhema, chiratidzo chekunyepa ichocho chekugamuchira mweya mutsvene. Vamwe vavo vaiti, kwazisa ruoko. Vamwe vavo vaiti, taura nendimi. Ndakanzwa madhimoni achitaura nendimi ekumhoresana maoko zvekare hongu changamiri. Hapana chiratidzo chawo. Zvino zvinhu zvese izvi saizvozvo, zvinhu zvese izvozvo unoona munobva pashoko raMwari kuti mudzidzise tsika idzodzo. Ndizvozvo chaizvo. Zvino aizodaro aizofanira kukudzoserai kushoko, asi isu tine vadzidzisi vedu nhasi vakadzidzisa vanhu vachivabvisa kubva panheyo yeshoko raMwari. Zvino nyatsoteererai, ndizvo zvavaive vaita ikoko, ndizvo zvavakange vachitaurirwa naAmosi. Mwari wamunoti munomuziva, iye ndiye wacho ari kuzokuparadzai.
Zvino
takavadzidzisa kubva pane chii? Nheyo yekutenda uku wakambopiwa kumadzibaba ePentecost. Hongu, Bhaibheri ndokudzidzisa purigatoriyo yenhema, ndokudzidzisa rubhabhatidzo rwenhema, zvinhu zvese zvenhema, 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 kupatsanura kubva pane zvepamavambo. Hamuzvitendi here? Dzokai kuBhaibheri, uye mutore purigatoriyo yenyu, uye mutore Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene venyu, uye nokusasa nezvinhu zvose izvozvo, uye modzoka moona kana zviri mumagwaro. Ndiyo nzira, tsvaga uone kana iri panheyo. Maona, ivo vakabva panheyo. Iyo, Pauro akataura kuti Bhaibheri, Bhaibheri rinotaura kuti iyo, iyo, chechi yaMwari yakavakirwa padzidziso yevaapostora, yevaprofita, vaprofita nevaapostora vanofanira kuva vakafanana chokwadi. Chii takaita tichibva panheyo iyoyo yeshoko kuenda kunheyo dzemasangano? Teererai zvino, ndave kubvara. Pfekai zvinobatsira kunzwa kwenyu nepamweya. Teererai. Takabva panheyo yeshoko uye tava panheyo yesangano. Ndaikwanisa kugara pane izvozvo nguva yakareba zvakadini? Mamwe maawa matatu. Kubva panheyo yeshoko kuenda panheyo yemafaro enyika, zvenyika, kushayiwa hunhu, zvoverevedza zvichipinda muchechi kubva pashoko kuenda kuzvitendwa. Izvozvo zvaizonditorera mavhiki matatu kuti ndiparidze izvozvo ndisvike nechepakati. Izvo zvitaurwa zvina ipapo chaipo. Kubva pashoko kuenda pasangano, shoko resangano, panongoti chechi yaita sangano ipapo chaipo, inenge yatobva pashoko. Hapasisina kunze chinhu chimwe chete, kudzoka kumashure chaiko, uko kwayakatsaukira, uye yoenda zvekare, yodzoka pashoko. Ndizvozvo chaizvo kutendeuka zvinoreva kuenda, kutendeukira kumashure, kutarisa kumashure. Uri kuenda nenzira isiri iyo. Zvakanaka. Sangano remafaro, sangano rekunaka, imwe, imwe nheyo dzinoreva yemafaro, nheyo yezvenyika, nheyo yezvitendwa, yene zvose izvozvo hamwe chete zvakaburitsa uori hwekushayiwa hunhu, uori hwepamweya. Uye sezvo aiva muprofita wechokwadi, aizoona matiri chaizvo izvo zvaakangoona mavari. Dai ainge akamira papuratifomu ino nhasi, zvino ini ndaizoti, hama Amos, muprofita mukuru waMwari, imi musingatye, uyai pano mutore nzvimbo yangu. Iye aizoparidza shoko rino, aifanira kudaro. Iye muprofita, zvakanaka, iye aizoriparidza chaizvo nenzira yarakanyorwa nayo. Chaizvo izvo zvatiri kungotaura zvino, zvakanaka, iye aizonge achiona kareko izvo zvaakaona matiri uora kwehunhu. Imbotarisai shamwari, vangani pano vari muchechi ino pano zvino vanoona kuti nyika iri mukuora pahunhu. Hongu, tinoziva kuti ndizvo zvairi. Chii chakanganisika? Yakabva pashoko. Ndizvozvo, zvakanaka. Amos haana kumbopa hurumende mhosva. Mamucherechedza here pano? Pamunozviverenga kana maenda kumba, iye haana kumbopa hurumende mhosva. Akapa chechi mhosva nekuda kwekusarudza hurumende yakadaro. Imi vanhu nezvematongerwo enyika, regai ndiite kuti izvozvo zvikuye mamuri kwekanguva pano nekwese pasi rose uko kwazvichaenda. Chechi yakasarudza chinhu chakadaro, chakaita saJerobhoamu. Handizive kana iwe isu tisina kuita chinhu chakada kufanana. Ngatiti ihurumende yakanaka. Hurumende haikwanisi kuvakira imba padombo apo vanhu vasarudza imba iri pajecha. Inokwanisa here? Musati hurumende yedu, hurumende yedu. Ndiini nyika, ndevanhu vacho. Ko, tingakwanisa sei? Mushumiri akati kwandiri, akati, hama Branham, akati, tarirai, ndinoziva kuti imi makarurama mune izvozvo. Asi, akati, dai ndaiparidza izvozvo, sangano rangu raizondikavira kunze, vanhu vangu vondidzinga kubva muchechi. Akati, handimbofa ndakaparidza imwe maridzo. Ini ndikati, zviparidze zvakadaro. Hongu changamire. Ishoko raMwari, iwe une mungava. Kana uri muprofita waMwari, chokwadi, iwe uchagara neshoko. Kana zvisina kudaro, iwe uchagara nesangano rako. Zvinoenderana nekuti unobvepi. Tarisa, kwete changamiri. Hatigoni kuvakira hurumende, haigoni kuvakira imba padombo rakasimba. Kana vanhu vari kuvhotera imba yemafaro ajecha rinonyudza. Tarirai izvo zvatinoda. Ngatingotorei miniti imwe zvino. Ndinovimba, handisi kukunetesai, asi ngationei izvo zvatinoda. Vechinguvana, handikwanisi kupa taurwa ichi, nyorwa ichi. Tarirai izvo zvatinoda. Tarisai terevhizheni yedu. ndizvo zvatinoda tinoda kuti vamwe ava vevanotaura zvinosetsa vamire ipapo votaura mhando dzese dzenyambo dzine zvinyadzi uye tinogara kumba tisingaendi kumusangano wemunamato musi wechitatu manheru kana kuti muparidzi anokuitai kuti mubude nekukurumidza kuitira kuti mukwanise kuenda kunozviona imwe pfambi yekare ine tsvina yakaroorwa kashanu kana katanhatu ichitaura nyambo dzine zvinyadzi yakapfeka zvinokwezva ruchiva uye ichingoenderera zvinhu zvose uye imi munoda izvozvo zviri nani kupfuura kuda kwamunoita imba yamwari zvinoratidza kuti imhando yemweya uri mamuri tinobvumidza isu vanhu vai vanhu venyika ino vaizonyora tsamba kuhurumende yedu toti paizove nemamiriyoni zana etsamba dzaibhururuka dzichipinda muhurumende iyoyo misai zvirongwa izvo zvetsvina ivo vaizofanirwa kuzviita ndisu vanhu vacho asi isu vanhu vacho tinoda utsvina saka ndizvo zvatinowana tarirai kuchirongwa chewairesi oh ini zvangu vakashandura dombo remazera urwuita rwekumonyoroka muchinjikwa wakare wakakwasharara kuita yekutamba rokenroll narwo muchinjikwa wakare wakakwasharara hongu chokwadi pamawairesi edu terevhizheni zvose zvii vakatora pano kwete nguva refu yapfuura izvo zvavanotenderedza muchiuno ivo vasikana vadiki zvinhu zvose zvinongova zvisina hunhu sezvavanogona kuwana ndizvo zvatinoda ko chii chinozvitsigira nemari doro whisky midzanga mari yenyika ko ivo vanoitei vanotora mari yavo yemitero iyo inofanira kuenda kuhurumende kuitira mitero uye vobhadharira zvirongwa zvepaterevhizheni zvakasviba zvavanoisa mapendekosti vaimbenge vasingaende kumitambo iyo nemabhaisikopu yechina apo havaiva nemitambo yakadaro dhiabhori akaisa imwe pamuri akaisa terevhizheni mumba mako nzira yemuprofita wechokwadi yakaoma kwazvo asi ngatigarei nechokwadi hongochangamire tarisai zvikwangwani zvedu zvekushambadzira zvinhu vakadzi vakamira vaine mutsanga muruoko rwavo jezebheri wese mudiki ari munyika ndakaenda kune rimwe zuva ndakaona chinhu chinoshamisa aive nemudzimai mumwe chete uyo akaya kuchikoro kunze uku kuzotora vana apo pandakaenda ikoko kunovatora uyo akanga asina kupfeka chikabudura uye iko mamiriro ekunze aitonhora sekunge uchagwamba mumwe nemumwe wavo aine mudzanga pavanongosvika ipapo uye vomira vainge vasina mudzanga vanobva vaubatidza nekukurumidza uye muri kuona mafambiro andiri kuita akaburitsa ruoko irworwo kunze kwegoni seizvi aine mudzanga uri muruoko rwake uye ukataura chimwe chinhu nezvazvo oh ivo vanopopota chokwadi ukataura chimwe chinhu kune mumwe riki kana Elvis kana mumwe wavo kunze uko vaizokupfuura uye hurumende yaizovatsigira nekuti ivo vanongova vechidiki oh izvozvo zvakanaka ivo havana kunzwisisa vana vechidiki zvifuratirei zvino munoona zvinorehwa nemuprofita wechokwadi nzira yake here tarirai vanorota zvinhu zvetsvina ava vari mumachechi nesangano ravo vanokupfuura kumusana chaiko chinhu choga chinovadzivisa kuzviita itsitsi dzamwari kusvikira mharidzo yaburitswa dhiabhori aizokuurai dai aigona kuzviita ndizvozvo asi mharidzo inofanira kuenda kunze ini jehovha ndichadzoreredza ndizvozvo chaizvo ndinokwanisa kubva mumatombo aya kuimutsa ndizvozvo chaizvo zvakanaka mabhaisikopo edu zvikwangwani zvedu zvekushambadzira vatadzi vedu vanofarira mafaro vachizvidana kuti makristu vanhu vanozvidana kuti makristu vanoda mafaro vanotsvaga ruchiva vakadzi vakapfeka zvisina hunhu varume vachitarisa vachivaridzira muridzo vachizvidana kuti makristu vachibuda kunze handiti ivo vakatowana ivo vakatowana chinhu chikuru kwazvo muflorida california kuti vane makirabhu makuru zvino varume vese vanoungana uye vokanda makiyi avo mukati uye vakadzi vanobva vapinda uye votora imwe yemakiyi kubva imomo uye ani zvake anova muridzi wayo anotora mudzimai wake oenda kumba vanogara kwevhiki zvakadaro vodzoka vokanda kiyi makiyi mukati zvekare maona iwo makirabhu vana vakazvarwa muupombo nezvimwewo zvinhu zvese hochi inodya hochi imbwa inodya imbwa ko chii chiri kunetsa imhaka yekuti vakasiya shoko havazive kuti hunhu hunorevei kunze kuno vakapfeka tumadhirezi tuduku tunobata nezvinhu zvakadaro uye varume vachivachiva uye vofunga kuti ivo vane hunhu hunogona kunge usina kuita chakaipa hanzvadzi asi rega ndikutauriri chimwe chinhu uri mudziyo wekushandisa wadhiabhori uye padare rekutongwa zvanzi najehovha uchapindurira kuita upombwe uye mweya wako uchabva warasika. Unoziva zviri nani, wava kuzviziva zvino. Zvakadaro, ndizvozvo. Urongwa hwedu hwose hune huori uye hwakaora. Vanhu vedu ndizvo zvavanoda. Semurume akanaka wemba. Zvakanaka, kana murume anga ari murume akanaka wemba, achipomera hurumende yako, ndozvinotumira vakomana vedu kunze kuno nekugadzira marara anozoparadzwa kubva kwavari. Ndizvozvo, nekuda kwehuori hwedu pachedu. Kana isu tichida Ishe uye tichishumira Ishe uye takavhotera mhando chaiyo yehurumende nezvimwe zvese, ingadai iri nzvimbo yakanaka kwazvo, ndizvozvo chaizvo, ingadai tisina hondo. Kwete, Mwari ndivo hutiziro hwedu nesimba redu. Ndokutumira vakomana vedu kunze uye tovauraya uye nokuvaita kanyama kanyama nezvimwewo zvese nemhaka yekuti maitiro edu akazvisvitsa pakuitika. Mwari vakataura kudaro mubhaibheri uye ivo havashanduke, vanongoramba vari mumwe chete. Ndeizvo zvinodiwa nevanhu venyu pachenyu. Zvakaita murume akanaka wemba, ko kana ari murume akanaka anoda kuita zvakanaka, anoda kuraramira Mwari uye iye ane mhuri inoda mafaro nekuda zvekushayiwa hunhu. Chechi chaitwa nemurume iyeye apo mudzimai wake achida kupfeka zvikabudura uye achipfeka mbatya dzinotaridzika zvinokwezva ruchiva uye obuda kunze achizvibata saJezebheri, vanasikana vake nevana vake vese nevamwe vavo vese, baba vake, mwanakomana wake mudiki waakayarutsa uye akamuda achimubhabhadzira nekumutsvoda uye kumuradzika pamubhedha nekumunamatira. Osimuka oti, mudhara wangu anopenga zvose zvaanofunga pamusoro pazvo iBhaibheri. Chii icho murume iyeye angaite nemhuri yake? Ndicho chinhu chimwe chete muhurumende yedu. Pamusoro pevanhu vayo pano, regai kupa hurumende mhosva. Ipai mhosva kuboka iri remachechi akadzokera kumashure nekuda kwekuisa zvinhu zvakadaro mune zvematongerwo enyika zvavo sezvavanazvo. Vanozvida, ndicho chikonzero vachizvivhotera uye ndicho chikonzero ivo vakazviwana uye ndicho chikonzero kutonga kwaMwari kuri pamusoro pavo uye vari kuzokohwa zvavakadyara. Vari kudyara zvino uye vari kuzokohwa gare gare. Oh, tinopenga zvakanyanya. Oh, hongu. Kuedza kutenga nzira yedu kune Russia. Kuedza kutenga nzira yedu nechikomunisti. Kuedza kudaro. Hongu, Mari, haugone kutenga zvipo izvi zvaMwari. Aiva nemuchinda Simoni akaedza kuzviita rimwe zuva uye Petro akati, uchaparara nemari yako. Tiri kuita chikamu chaSimoni n'anga. Kuedza kutenga chipo chaMwari. Dzokai kushoko. Dzokai kuna Mwari. Dzokai kuna Kristu. Zvadaro. Regai kunetseka nekuda kwecommunism. Tinozovhotera murume chaiye kuti apinde. Tichazova nemumwe murume akaita saAbraham Lincoln, George Washington, mumwe munhu aive murume chaiye. Regai kupa mhosva kuhurumende iyoyo kumusoro uku. Tizvipomere isu pachedu. Ndizvo zvaizotaurwa naAmos uye ndizvo zvingataurwa nemuprofita upi zvake wechokwadi waMwari. Kana achiziva shoko raMwari, kana ari muprofita wechokwadi, iye anoziva shoko nekuti rinouya kwaari. Israeri, kukubatana kwavo nemuvengi wavo wavakagadzira chekutanga, vaifanira kubva pashoko raMwari vasati vaita mubatanidzwa nemuvengi wavo. Uye tisati tamboita mubatanidzwa nevavengi vedu nezvinhu, tinofanira kubva pashoko raMwari. Zvakafanana zvino nekutendera Roma ichitora simba rekutonga. Handiti tiri kuzviita nguva dzose. Iyo yakatora hurumende, iri kutora nzvimbo, yakatora vanhu, iye zvino yave kutora makereke. Chii chatiri kuita? Kugara takanyarara tibvumirana navo? Oh, hazvina mutsauko wazvinoita nyangwe zvichiva nenzira iyi kana kuti nenzira iyo. Zvose ndiMwari zvisinei hazvo. Imi vanongonzwawo vaprofita varombo vakasuwa vakadzokera kumashure. Chii chakakanganisika nemi? Ivo havazivi shoko pamusoro paMwari nezvinhu izvi. Ivo havanzvere shoko, havacherechedzi. Ivo vanoti komunizimu iri kuzotora pasi rese. Kwete, haisi, Chiroma ndicho chiri kuzotora pasi rese uye chiri kuzviita pasi pezita rechiKristu. Bhaibheri harina here? Jesu akati zvaizonge zviri padyo kwazvo kusvikira zvaizonyengera vasanangurwa chaivo dai zvaikwanisika. Zvatinoda nhasi, regai ndivhare mukutaura izvi, zvino ndave kuzovhara. Zvatinoda nhasi, mune muprofita wechokwadi. Amen. Tinoda murume wekuti shoko raMwari riuye kwaari. Hongu, hama, aizorambwa nekudzingirwa kunze uye okandirwa kunze, asi zvechokwadi, iye aizoputisa buri. Iye hongu, chokwadi, iye aizokanda mbeu dzakadaro kusvikira vasanangurwa vaizodziwana. Ndizvo zvechaizvo. Tinoda muprofita, tinoda munhu uyo rudziro yakarurama yeshoko inouya kwaari. Iyo Mwari vanotaura kubudikidza naye nekusimbisa shoko kuriita rechokwadi. Ndizvo zvatinoda. Uye hama, takavimbiswa mumwe maringe naMaraki 4 kudzoreredza chii kutenda kwevanhu kudzokera kubhaibheri takavimbiswa mumwe iye achazviita Amosi aiziva hongu kuchangamiri Amosi aiziva Israeri vayaidanana navo vasina umwari vaizovaparadza munguva shoma uye vavanodanana navo vasina umwari vanhasi vachavaparadza munguva shoma zvitendwa zvacho zvesangano nezvinhu izvo zvavakazvitsungirira mazviri imi mapentecost ndicho chinhu chiri kuzokuparadzai chitendwa chenyu nesangano muri kuzvisungirira pachenyu kusvika kumusoro uko chaiko motora munembo wechikara uye musingatombozviziva muchiudhonzera meso kwenyu chaiko chokwadi ikoko kuramwa chii chauri kuedza kuita uriwo kune izvi kana kuti hausiweko maona iye vachingomirira ingowana zvishoma kungoti nguva chakareba zvishoma zvadaro iwowoti dhaka ndichabuda kubva mazviri kwete haudaro unotova mazviri wakatoiswa munembo kare wakatobatwa uine munembo pauri hazvina mhosva esau akachema zvakaomarara apo iye aiziva zviri nani asi akachema zvakaomarara achiedza kutsvaga nzvimbo yekutendeuka uye haana kukwanisa kuiwana unozogara ipapo zvadaro ino ndiyo nguva yekutiza Amosi aiziva kuti vavanodanana navo vasina umwari vaizoiparadza munguva pfupi nekuti ivo chechi vakanga vamusiya mwari neshoko ravo nzira yeupenyu ivo vakabva panzira yamwari yeupenyu vakagadzira yavo pachavo shoko rakanga riri chigumbuso kwavari uye ndicho chinhu chimwe chete nhasi shoko ramwari chigumbuso nemukristu wezita mutaurire nezverubhabhatidzo rwemumvura nemuzita rajesu kristu mutaurire nezvamwari mutsvene izvozvo zvinozoita uye zvakanaka ivo vanoti zvakanaka isu tine mweya mutsvene saka sei uchiri nebvudzi rakagerwa sei uchiri kubhabhatidza muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene sei uchiri kutenda mune zvimwe zvinhu izvi izvo zvaunotenda uchizvibata nenzira yaunoita zvinozviratidza zvibereko zvako zvinozviratidza jesu akati nezvibereko zvavo munovaziva hongu maona izvozvo zvinongoratidza kuti uri kutaura pamusoro pechimwe chinhu chausina zvaunoziva nezvacho hongu changamire hongu dai Amosi aive pano aizodanidzira achipesana neurongwa hwavo imi munozviziva izvozvo zvino ndiri kuzoverenga ndima imwe chete ndisati ndavhara ndima 8 ichitsauko 3 uye ngativerengei shumba yaomba ndiani angarega kutya ishe vataura ndiani angarega kuprofita teererai mukuvhara zvino ndinoda kutaura izvi ndine urombo nekukuchengetai kupfuurira nguva nehafu yeawa asi tarisai ndinoda kutaura izvi ini ndiri muvhimi ndinovhima ndinofara kuti mwari vakandipa chimwe chinhu chakadaro rimwe zuva apo pfuti payakaputika ndakadzokera zasi kuti ndione kana ndaikwanisa kupfuura zvekare handidi kuti zvindityise dai ndakaita tsaona kunze uko mumugwagwa handaizorega kutyaira motokari kana ndikafamba nepasi uye ndogumburwa munwe wangu pakapeti zvino ndobva ndabuda nepahwindo handaizorega kufamba maona kwete kwete mwari vakandipa zvokuita zvakachena uyo aive satani akanga asiri mwari maona aive satani zvino ndinoziva mashandiro epamweya pazviri pane vatatu vedu mukamuri ino zvino vanoziva kuti chii uye zvingasimudza vhudzi mumusoro wako asi ini hapana wandaizoudza maona vanongova vanhu vatatu ava chete kuitira kusimbisa zvino zvese zvakanaka ndizvo zvese mwari vaiziva zvese nezvazvo uye vakazviyambira uye nezvimwe zvose uye tinozviziva mune chimwe chikamu yakanga iri mhosva yangu uye ini ndaive nechimwe chinhu ini ndakatsigira mumwe murume imwe nguva apo ndakanga ndisingafanire kunge ndakamutsigira ndaikwanisa kunge ndakangozunza chiropa chobuda kubva maari maona pachinzvimbo chekuzviita ndakatozozvibhadharira saka zvadaro akaisu izvozvo zvakanaka ndini uye zvakaregererwa zvino chaenderera mberi maona hongu Amosi ndima 8 iyi kana shumba ikaomba ndiani angarega kutya ini ndakavhima mumasango emuafrica ndakanga ndiri munharaunda maiva neshumba iyo ndimambo wezvikara ndakamborara mumasango munguva dzemanheru uye ndikanzwa kurira nemapere kuseka kwacho pamwe nekuchema uye nemhuka dzakasiyana-siyana uye zvadaro mamwe mapere aya aizoita aingogwambisa ropa rako apo paairira uye imomo nembada nekuchema nezvimwe zvinhu zvese nezvipembenene netsoko nemakudo uye nezviuru zvakapetwa zviuru zvichitsviririka nokurira vamba kwese kwese unokwanisa kunzwa mhando dzese sezvinhu zvichienderera mberi asi rega shumba idzove zvipembenene zvinotonyararawo runyararo rwerufu. Izvo zvinoramba zvakanyarara chii? Mambo wazvo ataura. Ameni. Kana shumba ikadzova, ndiani angarega kutya? Kana Mwari achitaura, ndiani angarega kuprofita? Kana Mwari vataura, muprofita anodanidzira. Munoziva zvandiri kureva? Muprofita wechokwadi anodanidzira. Shamwari, ivo vataura. Zvadaro, regai chisikwa chese semuumambo hwake, chiteerere kune izvo zvaataura. Kana shumba ikakwanisa kucherechedza kuti pane chakanganisika painodzova, zvinhu zvese zvemuumambo hwayo zvinonyarara, zvinoteerera, kunyange zvipembenene zvidiki. Asika, icho chiri muumambo hweshumba iyoyo. Iko kurira kweruzha nekuda ropa kwebere, iro rinonyarara. Nzou iya uko, iyo inokwanisa kusimudza shumba uye yoivhesa newayo wii wii. Uye regai shumba idzove, iyo inonyarara yomira yakadaro. Regai nyati huru, iyo inogona kupfepfedza zvinotaridzika sekunge yafuridza moto kubva mumhino dzayo. Kana shumba ikasvetukira pairi, hazvitomboikuvadzi. Regai chipembere nekuzvidzivirira kwacho kunorema matani manomwe chibai, uye nemhuno yacho yakakura. Regai shumbe idzove, icho chinomira munzira dzacho. Dambudziko nderipi? Mambo wacho ataura. Maona, chinoda kunzwa izvo zvichataurwa. Uye kana Mwari ataura, muprofita anodanidzira. Uye zvadaro, regai umambo hwake huteerere kune zvaari kutaura. Mwari vataura. Regai zvisikwa zvese zvemuumambo hwake zviteerere kune izvo zvaari kutaura. Ngatinamatei. Oh, shumba yerudzi rwaJudha, simuka udzove. Uri kudzova zuva rino rokupedzisira. Meso ako akatsinzinyira zvishoma. Uri kutarisa pasi. Uri kuona chivi chenyika ino. Inongonziwo yechiKristu pamwe nepasi rose. Uri kuona chivi chenyika ino apo yakatengwa neropa rakakosha. Uri kuona kuti masangano ari kuenda sei nepamusoro neshoko rako. Onai kuti vaprofita venhema vari kunyepa sei. Chokwadi chaMwari vari kuramba. Dzova, oh shumba yaJudha, rega vaprofita vako vadanidzire. Kana Mwari achitaura, ndiani angarega kuprofita? Ishoko raMwari riri kubuda muBhaibheri richikwira nemumuprofita. Ko iye anganyarare sei? Dai aizodaro, aizoputika kuita zvidimbu. Oh Mwari, itai kuti muprofita wenyu adzove. Ishe, dzovai mharidzo yenyu Mwari, uye regai chisikwa chose chemuumambo hwenyu chiteerere. Dai vakamira, dai madzimai vamira uye vazviongorore pachavo. Dai varume vamira vazviongorore pachavo. Dai muparidzi wese anoteerera kutepi ino amira uye azviongorore, nekuti shumba yerudzi rwaJudha yodzova. Uye shoko rechokwadi richiuya kuvaprofita rotaura, rodanidzira, tendeukai mudzokere nguva isati yapera. Mwari, ndinoisa mharidzo iyi iri patepi neiri muungano ino inoonekwa kwamuri mangwanani ano nekuda kwekuvimba kuti imi muchaitsigira uye mudana mwanakomana nemwanasikana wese waMwari uyo ari pasi, uyo achanzwa tepi iyi kana ari pasi peruzha rweizwi, vozodzoka vakutendeuka nguva isati yapera. Uye ndinotenda Ishe, dai maizotuma Amosi pano, iye aizodanidzira chinhu chimwe chete, nekuti iye aikwanisa kudanidzira. Asi kana ari muprofita waShe, iye ndiye mutumi weshoko. Iye akatumwa neshoko, haine shoko, uye iye ndiye shoko. Zvino Ishe, regai zviitwe nemuzita raJesu Kristu. Ameni.